This message, Perfect Faith, by Brother William Marion Branham, was delivered on Sunday evening, August 25th, 1963, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Maridzo ii, kutenda kwakakwana, nehama William Marion Branham, yakaparidzwa Svondo Manheru, 25 Nyamavhuvhu, 1963, pa Branham Tabernacle, muJeffersonville, Indiana, USA.
Our Heavenly Father, that is our intention tonight. We have assembled together to only believe, just believe the Lord Jesus.
Baba vedu vekudenga, ndiyo vavariro yedu manheru ano. Taungana pamwe chete kuti titende chete, kungotenda Ishe Jesu bedzi.
There are those here tonight who are sick and afflicted, and we have dedicated our service tonight to the healing of the sick and broken body.
Pane avo vari pano, manheru ano vanorwara nekutambudzwa, uye takumikidza shumiro yedu manheru ano mukupodzwa kwevarwere nemitumbi yakaputsika.
Now, as the singer just sang that beautiful hymn, then Jesus came.
Zvino semuimbi achangoimba rwiro rwuya rwakanakisa, zvino Jesu akauya.
May you come on the scene for us tonight, Lord.
Dai mauya panzvimbo kwatiri manheru ano, Ishe.
And heal all that's afflicted, that there won't be a feeble person in our midst tonight.
Mupodze vose vari kutambudzwa, uye pasave nemunhu ane utera pakati pedu manheru ano.
Grant it, Lord, and help us as we look to the word now to find faith sufficient for this hour.
Zvitenderei, Ishe, uye tibatsirewo patiri kutarisa kushoko zvino kuwana kutenda kwakakwana kuitira nguva ino.
We ask it in Jesus' name. Amen.
Tinozvikumbira nemuzita raJesu. Amen.
There's a pair of glasses here that someone has lost has been found in the church.
Ndiani? Pane magirazi ari pano araswa nemumwe munhu akawanikwa muchechi.
If anybody, if they belong to you, or you're on the platform, on the pulpit.
Kana chero munhu, kana ari ako, zvakanaka, ari pano pa platform, pa pulpit.
Now, I know that many are working, and they have to go home early.
Zvino, ndinoziva kuti vazhinji vari kushanda, uye vanofanira kudzokera kumba nekukurumidza.
And so I won't speak very long, and then I have a prayer line to pray for the sick.
Saka handisi kuzotaura kwenguva refu, uye zvadaro tozova nemutsara wekunamatira varwere.
That gives me an opportunity to catch up in some of the emergencies that just been in the room.
Zvinobva zvandipa mukana wekubatanidza dzimwe nyaya dzinoda kukurumidzirwa dzanga dziri muimba iyo. Ndatodziita zvino ndisati ndapinda uye masikati ano. Dzimwe dzacho hongu dzakaipisisa zvakanyanya neukasha. Uye ndanga ndiri kufambira zvakare nekunamatira varwere.
Seeing the hand of our Lord Jesus heal the sick and the afflicted. Just how wonderful he is.
Kuona ruoko rwaIshe wedu Jesu ruchipodza varwere nevanotambudzwa, kungoti anoshamisa zvakadini.
Now, not too often do we get into these healing services.
Zvino, hatiwanzi kupinda mushumiro idzi dzekupodzwa.
Because usually the Holy Spirit will come around if he's in the emergency case and discern it right quick and pick it out and say something about it.
Nekuti kazhinji isu, Mweya Mutsvene unouya kana paine chinhano chinoda kuchimbidzirwa, wonzvera nokukurumidza, wochinhonga nokutaura chimwe chinhu pamusoro pacho. Zvadaro, vamwe vavo vose sei tinongo zvichida chinhu chisina kunyanya kuipa, saka tinongochipfuura. Zvino ndafunga kuti kuva pano kaviri nhasi uno zvakafanira kuti tikumikidze shumiro imwe chete kunamatira varwere. Ndinotenda mukupodzwa kwevarwere, ndinotenda kuti irairo yeBhaibheri.
We cannot preach that without the full gospel without including that.
Hatigone kuzviparidza pasina evangeri izere tisina kuzviisa.
Now it's possible. I don't know yet. I haven't called home yet tonight.
Zvino kwanisika. Handisati ndaziva. Handisati ndafonera kumba manheru ano.
It may be possible that next Sunday I'd be through here again.
Zvingakwanisika kuti svondo inotevera ndichapfuura nepano zvakare.
And if you don't hear from us this week, if Billy don't let you know, he'll know a little later on in the week.
Uye kana mukasanzwa kubva kwatiri vhiki rino, kana Billy akasakuzivisai, achaziva gare gare mukufamba kwevhiki.
If you don't hear, then we'll be here again next Sunday.
Kana mukasaziviswa, zvino tichange tiri pano musi wesvondo unotevera.
Because that gives you labor day, you see, to rest up and to get home on.
Nekuti zvinokupai zuva revashandi, munoona, rekuzorora uye saka, kana kuenda kumba, maona.
And so we'll try the Lord willing.
Zvino saka tichaedza, Ishe vachitendera.
Now, if you don't hear, I think Billy drops your card or tells you through the service some way.
Zvino, zvakanaka. Kana mukasanzwa, ndinofunga Billy, anokutumirai kadhi, kana kukuudzai neimwe nzira mushumiro.
So if he doesn't call you, then I'm coming back for this next coming Sunday.
Saka, akasakufonerai, zvino ndiri kudzoka kusvondo iyi inotevera. Kana hama nevo, zvakanaka, imwe yeshumiro.
Oh, that's fine.
Oh, zvakanaka.
If anybody wants to know, this little Collins here.
Kana paine munhu anoda kuziva, uyu Collins mudiki pano.
And during the time of the seven seals.
Zvino panguva yezvisimbiso zvinomwe.
The doctor had told that little boy was rheumatic fever.
Vana chiremba vakanga vataura kuti mukomana mudiki uyu aiva ne rheumatic fever.
Then he had to lay on his back and drink through a tube. That was it.
Kuti aifanira kurara nemusana achinwa kubudikidza nechubu. Ndizvo zvazvaiva.
And the father and mother brought him home and set him in the room, prayed for him.
Zvino baba naamai vake vakamuunza kubva kumba ndokumuisa mukamuri tikamunamatira.
And the Lord Jesus healed him so completely. He went back to school and the authorities called him in about it.
Uye Ishe Jesu vakamupodza zvizere akadzokera kuchikoro. Varairidzi vakavadana pamusoro pazvo.
So they called the specialist who was waiting on him, and he couldn't believe such a thing as that.
Saka vakadana mazvikokota akanga achimurapa. Zvino iye akatadza kutenda chinhu chakaita saichocho.
And they brought the boy down for a test, and he was perfectly normal as well.
Ndokuunza mukomana kuti anoongororwa uye akanga ari mutano angonaka zvachose.
Then Jesus came. The tempter's power is then broken.
Zvino Jesu akauya, simba remuedzi rikavhara dimburwa.
You know, strange thing, I was going to ask someone to sing that song tonight.
Munoziva chinhu chinoshamisa? Ndanga ndiri kuzokumbira mumwe munhu kuti aimbe chimbo ichocho manheru ano.
As I was ministering in the room there, here comes someone singing it. Then Jesus came.
Zvino pandanga ndiri kushumira mukamuri umo, hechino chabva chauya. Mumwe munhu achichiimba kunze kuno, zvino Jesu akauya.
If that wasn't saying, I've got to ask someone to sing it before I spoke tonight.
Daichi, chisina kuimbwa, ndanga ndiri kuzokumbira mumwe munhu kuti achiimbe, ndisati ndataura manheru ano.
So, he works all things right.
Saka, iye, anoshanda zvinhu zvose mukunaka.
Now, many of you will be waiting over at the end of morning. It's got a long distance to go. And I appreciate that effort.
Zvino, vazhinji venyu, muchange makamirira kusvika mangwanani. Vane rwendo rurefu rwekufamba. Uye ndinokoshesa kuzvipira kwenyu.
Some of you will drive home tonight because you got to go to work by daylight in the morning.
Vamwe venyu muchatyaira kuenda kumba manheru ano, nekuti munofanira kunge mava kubasa pakunoedza mangwanani.
And I know it's hard.
Uye ndinoziva kuti zvakaoma.
And then when I think and see that, I get spells too, you know.
Zino zvadaro, pandinofunga. Ndoona kuti. Ndinokanganisikawo, munoziva.
I get moody. I get to a spot to where I, what gets me is where I get to those spells when I get all overworked.
Ndinotsamwa. Ndinosvika panzvimbo yekuti ini. Chinondibata. Ndeapo pandinowana kukanganisika uku. Ndashanda zvakanyanyisa.
And Satan comes tell me why nobody cares for you.
Zvino Satan anouya achindiudza kuti sei hapana munhu ane hanya newe.
You really haven't got a friend in the world, see? And so that
hauna kana shamwari chaiyo panyika, waona. Uye kuitira kuti
remember, I'm not immune from temptation. I got to overcome that.
Rangarirai. Handisi munhu asingaedzwe. Munoona? Ndinofanira kuzvikunda.
Then when I look back and see something like this.
Zvadaro, pandinocheuka ndichiona chinhu chakaita sechino.
I put it right back in his face and say, what about that?
Ndinonyatsochidzorera kumeso kwake ndoti, ko icho.
That helped me to overcome.
Zvinondibatsira kuti ndikunde.
What about that?
Ko icho.
Like a certain friend of mine sitting in the meeting here.
Seimwe shamari yangu yakagara mumusangano muno.
There was a clan, kind of a clan that doesn't believe in divine healing.
Paiva ne boka rakaita se boka risingatendi mukupodza kwaMwari.
Come to this young fella recently and said to him.
Rakauya kumuchinda muduku uyu nguva pfupi yapfuura. Ndokuti kwaari.
That stuff that they're preaching there about that divine healing, there's nothing to it.
Zvinhu zviya zvavari kuparidza uko pamusoro pekupodza kwaMwari hapana zviripo.
And this man lives in Kentucky right near an old woman that when we was at Acton campgrounds that was dying with cancer.
Zvino murume uyu anogara muKentucky pedyosa nemudzimai akwegura uya apo pataiva kuActon campgrounds akanga ava kufa nekenza.
And her sister came to the meeting that night with a handkerchief in her purse that she had taken.
Uye sisi vake vakauya kumusangano manheru iwayo nehengechefu muchikwama chavo yavakanga vatakura.
And the Holy Spirit called out the woman back there, and I'd never been in that country before.
Zvino Mweya Mutsvene wakadana mudzimai iyeye kumashure ikoko. Zvino ndakanga ndisati ndambosvika kudunhu iroro.
And told her that she had a handkerchief in her purse that she had there she tucked from home.
Ndokumuudza kuti aiva nehengechefu muchikwama chake yaakanga ainayo ipapo yaakanga atora kubva kumba.
And her sister was up on a certain ridge there dying with cancer of the stomach.
Zvino sisi vake vakanga vari kumusoro kune chimwe chikomo ikoko achifa nekenza yemudumbu.
The doctors gave her up.
Vana chiremba vakanga vamutadza.
And I said, go put the handkerchief upon the woman, for thus saith the Lord, she shall live.
Zvino ndikati, enda unoisa hengechefu pamusoro pemudzimai, nekuti zvanzi naJehovha achararama.
And that's the night the neighbors up there thought they had the Salvation Army when Brother Ben got up there.
Zvino ndiwo usiku, vavakidzani kumusoro ikoko, vakafunga kuti vaiva neSalvation Army, apo hama Ben vakasvika ikoko.
And then that lady was so perfectly healed until she does her own work and the neighbor's work.
Ndokubva vaisa. Zvino mudzimai iyeye akapodzwa zvizere kusvikira anoita basa rake pachake uye nebasa remuvakidzani wake.
So this young man knowing that, he said then explain her case.
Saka mujaya uyu achizviziva izvozvo akati zvino tsanangurai nyaya yake zvakazvipedza.
Explain, you know she had cancer.
Tsanangurai munoziva kuti aiva nekenza.
She's here in Louisville, the doctors perform the operation.
Aiva muno muLouisville uye vana chiremba vakaita operation.
And just simply turn so put her back and nothing can be done.
Ndokungoti musonei mumudzosere hapana chinogona kuitwa.
And now she's perfectly normal. Well, said explain that.
Uye zvino ane utano hwakakwana uzere akati zvitsanangurei.
That's settled.
Zvakazvipedza. Maona.
You know when the Bible said, and they could say nothing amiss because the man was standing right in their midst, so who the miracle was.
Munoziva, mubhaibheri zvakanzi. Uye hapana chakaipa chavaigona kutaura. Nokuti murume ainge amire pakati pavo chaipo. Uyo, aiva aitirwa chishamiso paari.
That's where it puts Satan to the shame, doesn't it?
Ndipo apo isu, zvinoisa Satani pakunyadziswa. Hazvidaro here?
The man was standing there as the miracle was performed on.
Murume wacho, aiva akamira ipapo uyo ainge aitirwa chishamiso paari.
Does God raise the dead? Here sits the man right here raised the dead.
Mwari, vanomutsa vakafa here? Hepano pakagara murume, pano chaipo, akamutswa kubva kuvakafa.
God heals the sick. Oh my, the hands could just go everywhere. God heals the sick.
Mwari anopodza varwere here? Oh, ini zvangu. Maoko aigona kusimuka kwese zvako. Mwari anopodza varwere.
And we know he's the great I am. Not the great I was or will be. I am.
Uye tinoziva kuti ndiye, ndiri, mukuru, mukuru, kwete, ndaive, kana, ndicha, mukuru, ndiri.
Right. I am, that's ever present, everywhere, all time. The same yesterday, today, and forever.
Ndizvozvo, ndiri, zvinoreva, kugara aripo, kwese kwese, nguva dzose, mumwe chete, zuro, nasi, nokusingaperi.
Now, the hurry, let's turn now into the blessed Bible.
Zvino, kuti tikurumidze, ngativhure zvino mubhaibheri rakakomborerwa.
I want to read a passage that used to just turn me around when I read it.
Ndinoda kuverenga chikamu chaingowanza kunditenderedza pandaichiverenga.
And I want to have a prayer line tonight and pray for everybody that wants to be prayed for.
Zvino ndinoda kuva nemutsara wekunamatira varwere manheru ano, nekunamatira munhu wese anoda kunamatirwa.
And now we're going to turn to Mark, St. Mark, the 11th chapter of St. Mark.
Uye zvino, tichavhura kuna Mariko, mutsvene Mariko, chitsauko 11, chamutsvene Mariko.
And we're going to begin to read about the 22nd verse of the 11th chapter of St. Mark.
Uye tichatanga kuverenga nechepa pandima 22 yamutsvene Mariko chitsauko 11.
Many of you know this scripture, it's very familiar.
Zvino vazhinji venyu munoziva gwaro iri rinozivikanwa.
It was a scripture I was thinking on Brother Russell when he spoke to me and said about those squirrels.
Ndiro gwaro raindaifunga nezvaro hama Russell. Apo dziya, paakataura neni pamusoro petsindi dziya.
And that was just the very scripture I was thinking of.
Uye ivo, ndiro gwaro chairo, randakanga ndiri kufunga nezvaro.
It's always been a puzzle.
Ragara richingoshamisa.
He said, if ye say, not if I say, if you say.
Akati, kana iwe ukataura, kwete kana ini ndikataura, kana iwe ukataura.
Now let us read.
Zvino ngativerengei.
Jesus answering said unto them, have faith in God.
Jesu akapindura akati kwavari, ivai nekutenda muna Mwari.
For verily I say unto you, that whosoever shall say unto this mountain.
Zvirokwazvo ndinoti kwamuri, mumwe nomumwe anoti kugomo iri.
Be thou removed and be thou cast into the sea.
Simuzwa ukandwe mugungwa.
And shall not doubt in his heart.
Asingapokani mumoyo make.
But shall believe that those things which he saith shall come to pass.
Asi achitenda kuti zvaanoreva zvichaitika.
He shall have whatsoever he saith.
Uchava nechero zvaachareva.
Therefore I say unto you, what things soever you desire.
Saka ndinoti kwamuri, zvinhu zvose zvamunonyengeterera.
When you pray, believe that ye receive them and you shall have them.
Nekukumbira, tendai kuti mazvigamuchira, zvino imi mugova nazvo.
And When you stand praise, forgive.
Kana, mukamira muchinyengetera, kanganwirai.
If you have aught against any,
kana muine mhaka nomumwe.
That your Father also, which is in heaven, may forgive you your trespass.
Kuti baba venyu, vari kudenga, vakukanganwirei kudarika kwenyu.
But if you do not forgive, neither will your Father, which is in heaven, forgive your trespasses.
Asi kana imi musingakanganwire, na baba venyu vari kudenga, havanga kukanganwirei imi kudarika kwenyu.
Now, faith is based on forgiveness.
Zvino, kutenda kwakazembera pakuregerera zvadaro.
And then, as we said this morning, trying to get the church into the place to where we could really see apostolic times moving among us.
Uye zvadaro, sekutaura kwataita mangwanani ano, tichiedza kuunza kereke panzvimbo yekuti tinogona kunyatsoona nguva dzechiapostora dzichifamba pakati pedu.
That's what we all hunger. And it's just laying right at the door.
Ndiyo nzara yatinayo tose, zvino zvakangorara pamukova.
Yes. We see it, but we want to see more of it.
Tinozviona, asi tinoda kuzviona zvakawedzerwa.
We want it such a flow that it'll be a help to us, flow out to others.
Tinoda kuti zvinyatsoyerera zvokuti zvigotibatsira kuti zviyerere kune vamwe.
Remember, Jesus, as we had in the lesson this morning, he never used his power for himself. He used it for others.
Rangarirai, Jesu, sezvatanga tinazvo muchidzidzo mangwanani ano, hahana kumboshandisa simba rake kuzviitira. Akarishandisa kune vamwe.
That's what it was sent for.
Ndizvo zvarakatumirwa.
You think sometimes, why would a man that was so full of power like him would have ever be sick? Yes, sir.
Zvino unofunga dzimwe nguva. Kosei munhu anga azere nesimba saiye aigozorwarirei? Hongu changamire.
I've read in some book somewhere where when he raised up that boy, the widow's son from Nain.
Ndakaverenga mune rimwe bhuku pane imwe nzvimbo paakamutsa mukomana uya, mwanakomana weshirikadzi yeNain.
Of these, the prince of the house of David.
Ndinotenda, the prince of the house of David.
That he stepped on a rock and groaned with a headache.
Kuti akagara padombo, akagomera nokuda kwemusoro waitema. Maona.
He bore our infirmities. Bear means to pack them. See?
Akatakura utera hwedu. Kutakura zvinoreva kuitora ndokuisimudza. Munoona.
He bore, and he had all things in like we have.
Akatakura, uye akava nezvinhu zvose mukati, sezvatinazvo.
He had sickness, he had temptations, he had troubles, he had frustrations, just as we have.
Akava neurwere, aiva nemiedzo, aiva nematambudziko, akawana kushungurudzwa, sezvatinongoitawo.
Because he had to be the right kind of a mediator.
Nokuti iye aifanira kuva mhando chaiyo yemurevereri.
So he had to be partakers, the husband, of the fruit before you would know.
Saka aifanira kuva mudyi, mutariri wemichero, iye asati aziva.
The woman at the well and many things, see, if we look right into the scripture.
Mudzimai patsime, nezvinhu zvakawanda, maona, kana, tikanyatsotarisa murugwaro.
I want to say that I believe every scripture. Never been up to be true.
Ndinoda kuti ndinotenda gwaro rose, uye rimwe nerimwe raro kuva chokwadi.
There's critics today that don't want to believe that.
Pane vashoropodzi nhasi vasingade kuzvitenda.
A critic once said that when Jesus sent those disciples to where that colt was tied, where two ways met.
Mushoropodzi akamboti apo Jesu paakatuma vadzidzi kwaiva kwakasungirirwa mubheme paisangana nzira mbiri.
He prearranged that for where that colt was tied.
Kuti akanga afanozvironga paizosungirirwa mbeme.
See, they don't understand that God prearranged.
Munoona, havanzwisise kuti Mwari vakafanozvironga.
God told me other day was Brother Dow here that I would shake his hand on the street again.
Mwari akandiudza rimwe zuva nahama Dow pano kuti ini ndaizovakwadzisa ruoko mumugwagwa zvakare.
That's very strange. I wasn't here that morning.
Zvinoshamisa zvikuru. Ndakanga ndisiri pano mangwanani iwayo.
But 2 minutes longer or a minute longer, I'd not met him on the street, but I stepped off the car just in time to shake his hand when he was coming in on the street.
Asi, kwapera maminitsi maviri, kana kuti kwapfuura miniti. Ndingadai ndisina kumbosangana navo mumugwagwa. Asi, ndakangodzika kubva mumotokari panguva chaiyo yekuti ndivakwadzise ruoko pavakanga vari kuuya nemugwagwa.
He didn't know me. He had his glasses off, he couldn't see me.
Havana kundiziva. Vakanga vasina magirazi avo, vaisagona kundiona.
When he heard my voice, he started crying.
Pavakanzwa inzwi rangu, vakatanga kuchema.
What was it?
Chaiva chii?
Usually he doesn't do that, but it was the answer to what was told him up there under the oxygen tent. He would do it.
Kazhinji havadaro. Asi, yaiva mhinduro, yezvavakaudzwa pasi petende reoxygen, vaizvozviita.
I said you were also set in the church again. His heart's desire.
Ndikati, muchagara muchechi zvakare, chishuo chemoyo wavo.
When he was having a Chicago meeting, he wanted to come to that meeting. His heart was for it.
Pataiva nemusangano wekuChicago, vaida kuuya kumusangano iwoyo, moyo wavo waizvidisa.
I sent him a telegram of greetings for us and the children. Told him we was praying that he could get well right quick.
Ndakavatumira telegram yekwaziso dzedu nevana ndokuvaudza kuti taive tiri kunamata kuti vapore nekukurumidza.
A loving brother who visited him said that he just wanted to come so bad.
Zvino imwe hama ine rudo yakavashanyira ikati vakanga vachida kuuya zvakanyanyisa.
But here he sits with us, see?
Asi hapo pavagere manheru ano nesu. Maona.
That was not prearranged.
Hazvina kufanorongwa.
The same God arranged it. He makes everything work perfectly on the dot.
Mwari mumwe chete akazvironga. Anoita kuti zvinhu zvose zvinyatsoshanda zvakanaka zvakati nhwaa.
A critic once said that no wonder Jesus could take 5 loaves and feed 5,000.
Mutsoropodzi akambotaura kuti hazvishamise sei Jesu akagona kutora marofu mashanu echingwa ndokupa kudya kuvanhu zviuru zvishanu.
Said the loaves were bigger in that day, and he just got each loaf to feed 1,000.
Akati, marofu acho akanga akakura mumazuva iwayo, uye akangocheka rofu rimwe chete kuti ape kudya kuchiuru chimwe chete.
I give you to understand a little boy had it in his lunch.
Ndinokupai kunzwisisa mukomana mudiki akanga ainazvo mumbova yake.
A little child packed 5 loaves of bread that could feed 5,000 people.
Mukomana mudiki akatakura zvingwa zvishanu zvikakwanisa kudyiwa nevanhu zviuru zvishanu uye vakaguta.
Then what about the 12 basketballs taken up there?
Ko zvino mabhasikiti gumi nemaviri akazounganidzwa mushure macho. Maona.
Oh, they just, that's just critics, that's all.
Oh, vaingo. Vangori vatsoropodzi. Ndizvo zvazvingori.
That doesn't change God's word. It's just the same. It moves on.
Izvozvo hazvishandure shoko raMwari. Ringori rimwe chete munoona. Rinoenda mberi.
Now, we want to speak now upon faith and a different type of faith. Perfect faith.
Zvino, tinoda kutaura zvino pamusoro pekutenda. Uye imwe mhando yakasiyana yekutenda. Kutenda kwakakwana.
That's a great thing.
Chinhu chikuru.
Now, faith, we're told in the Bible, faith cometh by hearing.
Zvino kutenda. Tinoudzwa muBhaibheri. Kutenda kunouya nekunzwa.
Now, you cannot be saved without faith.
Zvino haugone kuponeswa pasina kutenda.
And faith is something that you have to believe is there. That really nothing else will declare there but faith.
Uye kutenda, chinhu chaunofanira kutenda kuti chiripo, zvekuti hapana chimwe chinhu zvachose chingareva kuti chiripo asi kutenda.
Now, I'm trying to bring faith to you so that you can be ready for this prayer line in the next few minutes.
Zvino ndiri kuedza kuunza kutenda kwamuri kuitira kuti mugadzirire mutsara uyu wekunamatirwa mumaminisi mashoma anotevera.
Now, faith, he that cometh to God must believe that he is.
Zvino kutenda uyo anouya kuna Mwari anofanira kutenda kuti aripo.
And it's impossible to please God without faith. You cannot please him.
Uye hazvigoneku kufadza Mwari pasina kutenda. Haugone kumufadza.
And if you say you believe God, you have never seen him. See?
Zvino kana ukati unotenda Mwari iwe hausati wambomuona, unoona.
So then you've got to believe it by faith.
Saka zvino unofanira kuzvitenda nekutenda.
And if you could see him, it would be no more faith. See?
Uye dai waigona kumuona kwaisazombova kutenda, maona.
Anything that the senses declares is no more faith. It's a scientific fact.
Chinu chipi zvacho chinonzi chiripo nemanzwiro hakusisiri kutenda. Inhorondo inobatika yescience.
See? It's not. No more faith.
Munoona? Hakusisiri kutenda.
But you have to accept him by faith. And he that cometh to God must believe God, and faith comes by hearing the word of God.
Amen.
Asi, unofanira kumugamuchira nekutenda. Zvino uyo anouya kuna Mwari, anofanira kutenda Mwari. Uye kutenda kunouya nekunzwa shoko raMwari, maona.
You must first believe this is God's word.
Unofanira kutanga watenda kuti iri ishoko raMwari.
And you must come to God by the word.
Amen.
Uye unofanira kuya kuna Mwari nemushoko.
See, just take the word what it says and that's right.
Maona, ingotora shoko, zvarinoreva uye ndizvozvo.
Everything else contrary to it is not right.
Zvimwe zvose zvinopesana naro handizvo.
Abraham had to believe just what that voice told him.
Abrahama aifanira kungotenda zvaakaudzwa neinzwi riya.
And when he was 100 years old, 25 years later,
zvino paakange ave nemakore zana, makore makumi maviri nemashanu akatevera.
He was stronger believing than he was 25 years ago when it was given to him.
Aive awedzera kusimba, pakuritenda kupfuura zvaaiva makore makumi maviri nemashanu akanga apfuura, parakapiwa kwaari.
He believed it.
Maona, akaritenda.
And he staggered not at the promise of God through unbelief.
Uye, haana kukahadzika pavimbiso yaMwari kubudikidza nekusatenda.
But was strong giving praise to God.
Asi akasimba achipa rumbidzo kuna Mwari.
Knowing that he was able to perform what he promised. That's why everyone must be that way.
Achiziva kuti aigona kuita izvo zvaakavimbisa. Zvino ndiyo nzira munhu wese anofanira kunge akadaro.
You must come with an unfailing faith, believing that God made the promise.
Unofanira kuya uine kutenda kusinga kundike, nekutenda kuti Mwari vakaita vimbiso yacho.
But now you have to be in a position to have that faith.
Asi zvino, unofanira kunge uri muchinhano chekuva nekutenda ikoko.
That's what we're going to talk on. To receive that faith.
Uye ndizvo zvatiri kuzotaura nezvazvo, maona, kugamuchira kutenda ikoko.
In Hebrews, the book of Hebrews, 11th chapter, we are told that faith is the substance of things hoped for.
Muva Hebrew, bukura va Hebrew, chitsauko 11, tinoudzwa kuti, kutenda, ndirwo rusimbiso, rwezvinhu zvatinotarisira.
Now, here's where many people fail to receive their healing or what they're asking for.
Zvino, hepanoi vanhu vakawanda, pavanotadza kugamuchira kupozwa kwavo kana zvavari kukumbira.
Because they take faith to be something that it is not. See?
Nokuti vanotora kutenda sezvakusiri, maona.
They don't believe it. It's not a imagination. It is an actual substance.
Havazvitendi. Iko. Hakusi kufungidzira. Iko, ndicho chinu chacho chaicho.
Now, listen close. See? It is not what you imagine.
Zvino, teresai. Onai, handi zvaunofungidzira.
It's just as real to you as any sense of your body will declare anything else.
Kunongova kwemazviro kwazvo kwauri. Sekureva kunoita manzwiro api zvavo emutumbi wako kuchero chinhu.
It's just as real as my eyes says this is a piece of paper.
Izviro kwazvo semaziso angu paanoti ichi chidimbu chepepa.
It's just as real as to say that is a line.
Kunongova kwemazviro kwazvo sekuti iro igets.
It's just as real as to say I feel my coat.
Kunongova kwemazviro kwazvo sekuti ndakaguma bachike rangu.
It's just as real as I hear that baby talking there or making its noise.
Kunongova kwemazviro kwazvo sekunzwa kwandiri kuita mwana ari kutaura uko kana ari kuita ruzha rwake.
See, just that real as music playing.
Maona. Kunongova kwemazviro kwazvo sekuridza rudimbwa.
It's just as real as I taste anything in my mouth.
Kunongova kwemazviro kwazvo sekuravira kwandinoita chero chinhu mukanwa mangu.
It is that real, only you can't show it to somebody else.
Ndekwemazviro kwazvo saizvozvo kungoti chete haugone kukuratidza kune mumwe munhu.
You have it alone. Amen. It's yours.
Unako pachako. Amen. Ndekwako.
Faith is the substance. Amen. See? It's not just a myth.
Kutenda ndirwo rusimbiso. Maona. Kwete chinhu chinongofungidzirwa.
So many people come. Now these are real deep lessons. And I'll catch the top of it and then you dig down in it. See?
Saka. Vanhu vakawanda vanouya. Zvino. Izvi. Zvidzidzo zvakanyatsa kudzika. Uye ndichabata nongonya yacho. Zvino unochera uchidzika mairi. Maona.
Notice. It is something that you possess. Not imagination. You really have it.
Cherechedzai. Chimwe chinhu chauinacho. Kwete kufungidzira. Kana uinako zvemazviro kwazvo.
It's just as real to you as any other thing that could be.
Kunongova kwemazviro kwazvo kwauri. Sezvinongoita chimwewo chinhu.
It's just as real as you know that you're riding your automobile.
Kunongova kwemazviro kwazvo sekuziva kwaunoita kuti uri kutyaira mota yako.
It's just as real as you know that you're sitting in the church.
Kunongova zviro kwazvo sekuziva kwako kuti wakagara muchechi.
It's just as real as you hear my voice.
Kunongova zviro kwazvo sekunzwa kwamunoita inzwi rangu.
It is a substance, not an imagination, not an emotion.
Rubatso. Kwete kufungidzira, kwete manyawi.
But something that you have.
Asi chimwe chinhu chaunacho.
And it comes to you by hearing the word of God and that only.
Uye chinouya kwauri kubudikidza nekunzwa shoko raMwari uye iro robedzi.
Faith cometh by hearing and hearing the word of God.
Kutenda kunouya nekunzwa uye kunzwa shoko raMwari.
That puts it back to where your faith then is not in some individual.
Zvino kudzoserapo kuti kutenda kwako zvino hakusi mune mumwe munhu.
It's not in a man. Not in an organization. It's not in a group of people.
Hakusi mumunhu. Hakusi musangano. Hakusi muboka revanhu.
It's in God because God is the Word.
Amen.
Your faith is in God.
Kuri muna Mwari. Nokuti Mwari ndiye shoko. Maona. Kutenda kwako kuri muna Mwari.
Faith cometh by hearing the Word of God.
Kutenda kunouya nekunzwa shoko raMwari.
Then when God, by his word,
zvino apo Mwari, neshoko rake,
not for what somebody else said,
kwete nezvakaitwa nemumwe munhu, mumwe munhu zvaakataura,
but by what God's word said.
Asi, nezvakataurwa neshoko raMwari.
He said, let every man's word be a lie, and mine be true.
Akati, regai shoko remunhu wese rive nhema asi rangu rive chokwadi.
Now you see somebody else do something by a word act of God or promise of God.
Zvino unoona mumwe munhu achiita chimwe chinhu nekushanda kana nekubata kwaMwari kana vimbiso yaMwari.
And many of them say, I can do that too. It's an imagination. And when they do, you find them wrecked up out there somewhere.
Zvino, vazhinji vavo voti, ndinogona kuzviitawo zvakare. Kufungidzira. Uye pavanodaro, unovaona vavhiringika kunze uko pane imwe nzvimbo.
Yes, it's got to be a substance.
Kunofanira kuva rubatso.
Now that is potentially a faith.
Zvino, ndiko kwatingati mumufananidzo kutenda.
That is something that would bring you to a faith. It's potentially.
Ndicho chinhu chingakunze pane kutenda. Rubatso.
Like if you ask me for an oak tree and I give you an acorn.
Sekuti, wandikumbira muti wemuoki. Ndokupa mhodzi.
Potentially you have an oak tree, but it hasn't produced itself yet.
Pane zviripo, une muti wemuoki, asi hausati wazvibereka.
But when it really brings itself out, it is an oak tree.
Asi, paunozonyatsa kuzviratidzira, muti wemuoki.
And when you imagine that God does this,
zvino paunofungidzira kuti Mwari vanoita izvi.
But when it's revealed to you, it's a faith then. A perfect faith that cannot fail.
Asi, pazvinozozarurwa kwauri, kutenda zvino, kutenda kwakakwana kusingakundike.
That's the reason those visions are so tremendous to me. Because it's been proved right every time. See?
Ndicho chikonzero zviratidzo zviya. Zviri, zvikurusa kwandiri. Nokuti zvakaratidza kuva zviro kwazvo nguva dzese. Maona?
And I know that he promised that.
Zvino ndinoziva kuti akazvivimbisa.
And he promised in his word and here he comes and promises for this day.
Uye akazvivimbisa mushoko rake, hezvino anouya, ndokuzvivimbisa kuzuva rino.
Therefore you know where you're standing when he says so.
Naizvozvo, unoziva pawakamira, paakataura kudaro, onai.
That gives me a faith because he never does nothing contrary to his written word. See?
Zvino ndipa kutenda, nokuti hapana chaanoita chinopesana neshoko rake rakanyorwa. Maona?
And if it was contrary to the word, I couldn't have faith in it.
Zvino, dai zvaipesana neshoko, handai kwanisa kuva nekutenda mazviri.
Brings it right back again to the word. See? Faith in hearing the word of God.
Zvino nyatsa kuzvidzosa kushoko zvakare. Munoona? Kutenda. Mukunzwa shoko raMwari.
You must hear the word. God's word is that all-sufficient word.
Unofanira kunzwa shoko. Shoko raMwari ndiro shoko rine zvose.
It's all you have need of is this word.
Ndizvo zvose zvaunoda iro shoko iri.
Now, faith being the substance, and in there we find out in Hebrews what faith was and what those did who had faith.
Zvino, kutenda kuri iko rubatso. Uye imomo tinoona muna vaHebheru zvaiva kutenda. Nezvakaitwa neavo vaiva nokutenda.
See, there's many times that people have faith today and tomorrow they haven't got it. The next day there's something and something else.
Onai, pane nguva dzakawanda idzo vanhu vane kutenda nhasi uye mangwana havachisina. Zuva rinotevera pane chimwe chinhu nechimwewo zvakare.
But when God wants anchors and you see it, there's nothing ever going to make you move from it.
Asi, kana Mwari varovera hoko pakuri, uye wozviona, hapana chinozofa chakakuita kuti uve pakuri.
You're just poking, reaching, presuming, and pursuing this adventure without authority.
Uri kungotokonya, kususumira, nekufungidzira. Zvino kufungidzira kuita chinhu usina mvumo.
You're just trying this and go to this and run here and run there.
Uri kungoedza ichi, uye uri kuedza icho, uchienda uko, womhanyira kuno, womhanyira uko.
You haven't got the faith yet.
Hausati wava nekutenda ipapo.
But when that is what we call faith.
Asi kana, ndiko kwatinodana kuti kutenda.
I want you to
Ini. Pamsore. Ndinoda kuti mu maita henyu ama.
I want you to get this now.
Ndi. Ndinoda kuti mubate izvi zvino.
The church has got to lift itself in the power of God.
Isu. Chechi inofanira kuzvisimudza musimba raMwari.
How? We're too close to the end now.
Sei. Tave pedyosa nemagumo zvino.
And I believe the church is in condition where we can teach it a little deeper things.
Uye ndinotenda kuti chechi iri pachinhano chatinokwanisa kuidzidzisa zvinhu zvakati dzamei.
And rub some of this make-believe out. And get into something real.
Uye nekubvisa kumwe kutenda kwekabanga, munoona, nekupinda mune chimwe chinhu chemazviro kwazvo.
See, it's got to be something that you know.
Maona, chinofanira kuva chimwe chinhu chaunoziva.
If you say, Brother Branham, that isn't a lie.
Zvino ukati, Hama Branham, icho, handicho chiedza.
Yet I know it's a lie.
Asi ini ndichiziva kuti chiedza.
How do you know it's a lie?
Unoziva sei kuti chiedza.
I'm looking at it.
Ndakachitarisa.
Well, how do you know you could be wrong?
Zvakanaka, unoziva sei kuti haugona kunge wakanganisa.
My sight has always declared to me that that was lying. See?
Meso angu akagara achingondiudza kuti icho chiedza. Maona?
And that's the reason I believe those visions, because it's always declared to me the truth, because it comes from the Word.
Amen.
Zvino, ndicho chikonzero ndichitenda zviratidzo zviya, nekuti zvagara zvichindiudza chokwadi, nekuti zvinobva mushoko. Maona?
Then, if he says it, that settles it.
Zvadaro. Kana akazvitaura, zvino zvinatsa.
Now when it's declared like that, there's no more guesswork. It's going to be.
Zvino, zvataurwa saizvozvo, hapasisina zvekufungidzira. Zvichatodaro.
Then you hear it, thus saith the Lord.
Zvino unoinzwa, zvanzi naJehovha. Maona?
Because it's beyond the human thinking. It's up into the realms of the Lord's thinking.
Nokuti inopfuurira mafungiro evanhu. Iri mudenga muzviyero zvekufunga kwashe.
But you're standing here just as a vine, just as a branch producing the fruit that's in the vine.
Asi iwo wakamira pano, sezvakangoita muzambiringa. Sekungova bazi riri kubereka muchero uri mumuzambiringa.
See, God uses man and man only.
Maona, Mwari anoshandisa munhu, uye munhu bedzi.
God doesn't use machinery.
Mwari haashandise michina.
God doesn't use groups of man. God doesn't use organizations.
Mwari haashandise mapoka evarume. Mwari haashandise masangano.
God uses individuals. Always.
Mwari anoshanda nedunga munhu nguva dzose.
Now faith is the substance, and by it we understand all those things are done.
Zvino, kutenda rubatso, uye nako, tinonzwisisa zvinhu zvose zviya zvakaitwa.
It's not a imagination, it is a substance, especially perfect faith.
Hakusi kufungidzira. Rubatso, kunyanya, kutenda kwakakwana.
That's what I'm talking on tonight, getting to perfect faith.
Ndiko kwandiri kutaura nezvakoma neruano, kusvika pakutenda kwakakwana.
It is not an imagination.
Hakusi kufungidzira.
Now other people come say, oh, I got all faith. Oh, I sure have.
Zvino, vamwe vanowana vanhu, vanoya voti, oh, ndine kutenda kwese, oh, ndinako chokwadi.
Oh, you stand here for this, you see.
Zvakanaka, chii chawakamirira pano zvino. Maona.
See, your very actions prove that you haven't got what you're talking about. See?
Unoona, kuti zviito zvako zvinoratidza kuti hauna zvauri kutaura pamusoro pazvo. Maona?
If you had faith, then why you stand in the prayer line? See?
Dai wanga uine kutenda, zvino wakamirirei mumutsara wokunamatirwa. Maona?
What do you do these things for?
Sei muchiita zvinhu izvi?
See, if you had perfect faith, you'd look right straight at God and believe it and walk away.
Munoona? Dai waiva nekutenda kwakakwana, waingotarisa kuna Mwari, wozvitenda, wofamba uchienda.
You would have no need of coming into a prayer line.
Waisazova nechikonzero chekuuya mumutsara wokunamatirwa.
You'd have no need of these things because your faith has done made it so.
Waisazoda chero chipi chezvinhu izvozvo nokuti kutenda kwako kwatozviita saizvozvo maona.
What would be the use for me saying I got to put a shirt on?
Zvingandibatsirei kuti ini nditi ndinofanira kupfeka shati.
I got a shirt on.
Ndakapfeka shati.
How do you know you got a shirt on?
Unoziva sei kuti wakapfeka shati?
Well, I see it, feel it, and I know it's there.
Zvakanaka. Ndinozviona, ndinozvinzwa, ndinoziva kuti iripo.
Well, that's just how real that when perfect faith takes a hold.
Zvino ndizvo zvazvakangoita kana kutenda kwakakwana kwakubata. Hauzo, hauzomboda chimwe chinhu zvakare. Zvatoitika, unozviziva. Unozviziva sei? Kutenda kunondiudza kudaro. Ndizvozvo, maona. Mazvibata here zvino izvo zvandiri kureva? Ndiko kutenda kwakakwana. Zvino, nemamwe mashoko, ndava kuenda kunze. Zvakanaka. Ndichaenda. Bhaibheri rakati, danai vakuru, vazodze mafuta, vanonamata pamusoro pazvo. Ndinoziva, ndichakwidza kumusoro. Zvino iwe woti, zvakanaka, ndichapodzwa. Munoona, uri kuzviita wega. Ukasangwarira, uchangokonzera kuti uite manyawi.
Then when he passed you, you say, oh, I still don't feel... See, there he was. You didn't have faith.
Zvadaro, paunopfuura, anoti, oh, ndichiri bofu. Maona, hepo pawaiva, wanga usina kutenda.
Your genuine faith will do it right there.
Kutenda kwako kwechokwadi, kunozviita pakarepo.
Your genuine faith will make it so real to you that...
Kutenda kwako kwechokwadi, kunozviita mazviro kwazvo kwauri, zvekuti...
Look at that little woman with the blood issue. She said, if I can only touch the border of his garment, I'll be made well.
Tarirai mudzimai muduku, aiva nechirwere cheropa akati... Ndikangokwanisa chete kubata mupendero wehanzu yake ndichaporeswa.
And as soon as she did it, she said she felt within herself that her blood issue stopped.
Uye paakangozviita, anoti iye akanzwa mukati make kuti chirwere cheropa chaive chamira.
She actually believed it.
Akatonyatsa kuzvitenda.
And when she touched it to prove that it stopped, Jesus turned and said,
Zvino, paaka ubata, kuratidza kuti, chakamira, Jesu akatende uka ndokuti.
Who touched me?
Ndiani wandibata?
That's perfect faith.
Kutenda kuya kwakakwana.
That same perfect faith tonight will touch Jesus Christ just as it did then.
Uye kutenda kwakakwana kumwe cheteko, maneru ano, kuchabata Jesu Kristu. Sezo kwakangoita ipapo.
A woman come with a perfect faith for that time.
Mudzimai akauya nekutenda kwakakwana kwenguva iyoyo.
Now we see, at first the disciples didn't have this perfect faith.
Zvino tinoona pakutanga vadzidzi vakanga vasina kutenda kwakakwana uku.
They didn't have it because they had Christ walking with him.
Vakanga vasinako, nokuti vaiva na Kristu vachifamba naye.
But then, afterwards, Christ was in them.
Asi zvadaro, mushure mazvo, Kristu akanga ava mavari.
And so you see, it's hard then to have this perfect faith without the Holy Spirit.
Zvino saka, munoona, zvakaoma zvino kuva nekutenda kwakakwana uku, pasina Mweya Mutsvene.
It has to bring it. It does.
Unofanira kukuunza, unodaro.
Now you say the disciples didn't have perfect faith, no.
Zvino, unoti, vadzidzi vakanga vasina kutenda kwakakwana, kwete.
Or they had an epileptic child there, that they were trying to cast this devil out of him, and they couldn't do it.
nokuti vaiva nemwana uye aiva nepfari ipapo. Wavaiedza kudzinga dhimoni iri kubva maari uye vakatadza kuzviita.
And the father seen Jesus coming and he said, "We have brought my son to your disciples and they could not cure him."
Zvino baba vacho vakaona Jesu achiuya ndokuti tauya nemwana komana wangu kuvadzidzi venyu vakatadza kumurapa. Maona.
And afterwards the disciples asked Jesus saying, "Why could not we cure him?"
Zvino mushure mazvo vadzidzi vakabvunza Jesu vachiti, "Sei tatadza kumurapa?"
And Jesus said, "Because of the lack of faith and of your unbelief." That's right.
Zvino Jesu akati, "Nokuda kwekushaya kutenda, kwekusatenda kwenyu ndizvozvo."
Because of your unbelief, that's...
Nokuda kwekusatenda, pa.
Now remember, they had the power.
Zvino rangarirai, vaiva nesimba.
Jesus had given them power to heal the sick, to raise the dead, and cast out devils just a few days before that. Yeah.
Jesu akanga avapa simba rekupodza varwere, kumutsa vakafa, nekudzinga madhimoni mazuva mashoma zvisati zvaitika.
They had the power, but not the faith to use the power.
Vaiva nesimba racho, asi kwete kutenda kwekushandisa simba racho.
Now there's the Branham Tabernacle.
Zvino heyo Branham Tabernacle.
There's the church, the bride today.
Heyo chechi, mwenga nhasi.
The Holy Spirit is here with the power.
Amen.
But you haven't got that faith to move it.
Amen.
Mweya mutsvene, uri pano nesimba, asi iwe hauna kutenda kwekurifambisa.
See what I mean?
Amen.
It takes faith to move it.
Munoona zvandinoreva? Zvinotora kutenda kurifambisa.
Here I got a shell that I hand loaded.
Pano, ndine bara randakagadzira nemaoko.
I know what it'll do by ballistics, like the word.
Ndinoziva zvarinoita nepfuti, seshoko.
But I've got to fire the gun.
Asi, ndinofanira kuridza pfuti.
The fire has to get to the powder.
Moto, unofanira kushika kuunga wacho.
The powder's got the power, but it's got to have the fire to light it off.
Unga, une simba, asi unofanira kuwana moto kuti hutungidzwe.
And the same thing, the power's in the shell. But it needs faith to charge it. And blow out.
Uye zvimwe chetezvo, hunga, huri mubara, asi hunoda kutenda kuti hukuchidzirwe nekukandirwa kunze.
That's what it takes. See?
Ndizvo zvazvinotora. Munoona.
Perfect faith to ignite the power of the Holy Spirit which we have now since he's come upon us.
Kutenda kwakakwana, kutungidza simba remweya mutsvene iro ratinaro zvino, sezvo auya patiri.
Faith to ignite to see great things.
Kutenda kwekutungidza kuti tione zvinhu zvikuru.
The faith, something that presents it to you.
Kuti, kutenda, chimwe chinhu chinozviunza kwauri.
With a heart full of joy you walk into the sick room knowing exactly what you're going to say.
Nemoyo uzere nemfaro, unofamba kupinda muimba yavarwere, uchinyatsoziva chaizvo zvauchanotaura. Wofamba kupinda imomo uchiziva zvichazoitika. Chimwe chinhu chakatozarurwa uye unozviziva. Zvino unofamba uchipinda nemuzita raJesu Kristu, simuka kubva ipapo. Zvanzi naJehovha. Hezvo ka, ndiko kutenda kwakakwana.
If there's 10 million people standing there saying it wouldn't happen, you know it's going to happen anyhow. Because you know it.
Dai paiva nemamirioni gumi evanhu vachiti hazviitike. Iwe unongoziva kuti zvichaitika zvakadaro nekuti unozviziva.
It's going to happen. Regardless what anybody else says, you're the one who's got the faith.
Zviri kuzoitika. Zvisinei nezvinotaurwa nemumwe womunhu, ndiwe wacho une kutenda.
Could you imagine Joshua? He called the elders of Israel together and said,
ungambofungidzira here Joshua? Akadana vakuru veIsraeri pamwe chete akati,
Brethren, We are the servants of the Lord.
Ahama. Tirivaranda vashe.
I would like for you to say, ask the Lord if it'd be all right if he'd give us a little more sunlight. See? And hold the sun a little while.
Ndingada kuti muti, mukumbire ishe kana zvakanaka kuti, kuti vatipe chimwe chiedza chezuva chishoma, munoona, vobata zuva kweka nguva.
No, he had need of it, without prayer, without anything, he had need of it, and he just commanded the sun.
Aisha, aichida, uye pasina munamato, pasina kana chii zvacho, aichida. Zino akango raira zuva.
He said, stand there. I have need. And I'll be in the service of the Lord.
Akati, mirapo, ndinechishuo, uye ndiripa basa rashe.
And he sent me over here to do this job. And I'm doing the best I know how, and the enemy is routed. And they're out in here.
Uye vandituma kuno, kuzoita basa iri. Uye ndirikuita zvose zvandino kwanisa. Uye muvengi akawanda, zvino vari kunze kuno. Ndikarega zuva richivira, vachabatana pamwe chete, vondikonzera rimwe dambudziko.
So stand still. And you hang there.
Saka, ramba wakamira. Uye mwedzi, iwe rembera ipapo.
Amen. She hung there for 24 hours.
Amen. Waka rembera ipapo kwema awa makumi maviri nemana.
Now if the world's turning, it holds it up, and the sun stays in the place and it don't run, what happened then?
Amen. That's right.
Zino, kana nyika ichitenderera, iye oimisa, uye zuva, rakaramba riri panzvimbo, rorega kufamba. Chii chakaitika zvino?
Now you make yourself an infidel.
Zino, waka zviita munhu asingatendi.
If you say this and then if you don't, you're sure to fool a sign.
Ukataura izvi. Uye zvino ukaregedza. Zviro kwazvo unobata-bata zvesainzi.
Because they said the world stopped and dropped. So now what?
Nokuti vanoti, nyika ikamira, inodona. Saka zvino, wodini.
If you say God's word's not right, then you're an infidel.
Uye ukati shoko ramwari, rakacheyama, zvino uri munhu asingatendi. Maona.
But it happened, that's the main thing.
Amen.
Asi, zvakaitika, nicho chinhu chikuru, handizive maitiro azvo, asi, zvakaitika.
I don't know the mechanics of the Holy Ghost, but I know it fell on me.
Handizive maitiro emweya mutsvene, asi ndinoziva kuti wakawira pandiri.
I can't tell the mechanics of it, but I know the blessings of it.
Ha, handigone kureva maitiro awo, asi ndinoziva maropafadzo awo.
That's all I care to know about. It's the blessings of the Holy Ghost.
Ndizvo, ndizvo zvega zvandine hanya nazvo maropafadzo emweya mutsvene. Zvino, urongwa, anohuita, ichakavanzika chake.
This boy cannot be healed.
Mukomana uyu aitadza kuporeswa.
Because the disciples had power.
Nokuti, vadzidzi vaiva nesimba.
Jesus gave them power to heal all manner of sickness, to cast out devils, to cleanse the lepers, and to raise the dead.
Jesu akavapa simba rekupodza zvirwere zvose, kudzinga madhimoni, kuchenesa maperembudzi nokumutsa vakafa.
He gave them power, but they didn't have faith to operate the power that they had.
Akavapa simba, asi vakanga vasina kutenda kwekushandisa simba ravanga vainaro.
And then they questioned Jesus and said, well, now why couldn't we do it?
Uye zvadaro, vakabvunza Jesu ndokuti, zvakanaka, zvino, sei tatadza kuzviita.
Now remember, they had the word. And the word was flesh then.
Zvino, rangarirai. Vaiva neshoko. Uye shoko, raiva nyama ipapo.
And the word told them, I give you power.
Amen.
Uye shoko, rakavaudza kuti, ndinokupai simba.
Amen. I give you power.
Amen. Ndinokupai simba.
And they had the power. But they didn't have faith to operate the word that was in them.
Zvino vakanga vaine simba. Asi, vakanga vasina kutenda kwekushandisa shoko raiva mavari.
See what I mean?
Yeah.
Munoona zvandiri kureva?
But
Jesus had it. He was the Word, and he had faith that what he said would happen. Amen.
Asi, Jesu aiva nako, aiva shoko, uye aiva nakutenda kuti, zva akataura, zvaizoitika.
Oh, bring him here. How long will I suffer you?
Akati, oh, munze ipano. Ndichakuregai kwenguva yakareba zvakadini.
He had faith with his power.
Iye aiva nekutenda musimba rake.
How did he?
Aidaro sei?
He said, I can do nothing in myself. Why?
Akati, hapana chandinogona kuita pachangu. Sei?
He relied upon what he was. He relied in knowing that he was the Word.
Aivimba neza aiva. Aivimba mukuziva kuti aiva shoko.
And he had faith in God, who made him the Word.
Uye aiva nekutenda muna Mwari, akamuita shoko.
He was God the Word.
Iye aiva Mwari shoko.
And it was in him and that giving faith because he understood his position.
Uye vaiva Mwari. Uye zvakamupa kutenda nekuti ainzwisisa nzvimbo yake.
He knew what he was because the scripture had said he was this.
Aiziva zvaaiva nekuti magwaro akanga ati aiva izvi.
And here every scripture tied in to prove that he was exactly what the scripture said he would be.
Zvino hepano magwaro ese aienderana kuratidza kuti aiva chaizvo izvo magwaro akareva kuti aizova.
And he knew what he was.
Uye aiziva zvaaiva.
Therefore he relied upon what God had made him.
Naizvozvo akavimba pane izvo zvaakaitwa naMwari.
And if he did that, then can't we rely upon what God made us as believers?
Zvino, kana akadaro, ko hatigonewo here kuvimba pane zvatakaitwa naMwari sevatendi?
These signs shall follow them that believe.
Zviratidzo izvi vanotenda.
He had faith in what he was.
Aiva nekutenda mune zvaaiva.
And if you are a believer, you have faith in what you are. You are a believer.
Zvino kana uri mutendi, une kutenda mune zvauri, uri mutendi.
And if you've got faith in God, the Bible says over here in
Uye kana uine kutenda muna Mwari, Bible rinoti pano muna.
If our hearts condemn us, then we can have faith.
Kana moyo yedu ichitipomera, zvino hatigone kuva nekutenda.
But if our hearts don't condemn us, then we have faith.
Yeah.
We have confidence towards God.
Asi, kana moyo yedu isingatipomere, zvino tinowana kutenda, tine ruvimbo muna Mwari.
If you want to read that, found St. John 3:21. I got the scripture written down there.
Kana uchida kuzviverenga, zvinowanikwa muna mutsvene Johani 3:21. Ndinaro gwaro racho rakanyorwa pasi apa. Zvino cherechedzai, mutsvene Johani. Ndinoreva mutsvene wekutanga, Johani 3:21.
Notice, if our hearts condemn us not, then we have confidence towards God.
Cherechedzai, kana moyo yedu isingatipe mhaka, zvino tinako kusatya pamberi paMwari.
But as long as you're doing things that's wrong, you can't have confidence towards God.
Asi kana chete uchiri kuita zvinhu zvakaipa, haukwanisa kuva neruvimbo kuna Mwari.
So you see, you automatically know that you're wrong.
Saka, munoona, unogona, unotobva wagaroziva kuti wakatsveyama.
You automatically put yourself back here a sinner by knowing that you're wrong.
Unotobva watozvidzosera pachako pakuva mutadzi nekuziva kuti wakatsveyama.
But when your heart don't condemn you and you know you are a believer.
Asi, kana moyo wako usinga kupomere, uchiziva kuti uri mutendi.
And there's nothing between you and God, you can ask what you will and know that it'll be given.
Uye pasina chiri pakati pako naMwari, unogona kukumbira chaunoda, uye woziva kuti uchachipiwa.
Because it's the word that's given to you, just like it was to those disciples.
Nokuti ishoko rakapiwa kwauri, sezvazvaiva kuvadzidzi vai.
Now the only thing you have to do then is have faith in what you are.
Zvino chinhu chega chaunofanira kuita zvadaro, kuve nekutenda mune zvauri.
Have faith in what the word says you are.
Iva nekutenda, mune zvinotaurwa neshoko kuti uri.
And Jesus had faith in the word of God that said what he was.
Zvino Jesu aiva nekutenda mushoko raMwari raitaura zvaaiva.
It is written of me.
Rakanyorwa pamusoro pangu.
Didn't David in the Psalms and the prophets and all of them speak of him?
David haana here mumapisarema navaprofita nevamwe vose kutaura nezvake.
I am the bread of life that comes from God out of heaven. Amen.
Ndini chingwa cheupenyu chakabva kuna Mwari kubva kudenga. Amen.
I am the tree of life from the Garden of Eden.
Ndini muti waupenyu kubva mubindu reEden.
I am all these things. I am that I am.
Ndini zvinhu zvese izvi. Ndiri iye wandiri.
And he knew that a perfect faith that he was the anointed Messiah, that the Spirit of God was upon him.
Uye akaziva nekutenda kwakakwana uku. Kuti ndiye aiva Mesiya akazodzwa uyo aiva nemweya waMwari paari.
He said, now I myself do nothing, but it's my faith in God.
Akati, zvino ini pachangu, hapana chandinoita, asi kutenda kwangu muna Mwari.
And God was in him, the word made manifest.
Zvino Mwari, vaiva maari, shoko richiratidzwa.
And when the word of God comes in you, it's made manifest. Or you are a believer. See?
Uye kana shoko raMwari rapinda mauri, rinoratidzwa, nokuti uri mutendi, maona.
And a believer is the faith of God that moves in you.
Zvino mutendi, kufamba kwokutenda kwaMwari, mauri.
You like that?
Mozvifarira here.
I like the teaching of what faith really is.
Ndi, ndinofarira apo imi, ndinofarira kudzidzisa kwekuti maitiro chaizvo zviri kutenda.
Knowing who he was.
Nekuziva kuti aiva ani.
Without a shadow of doubt, he knew he was the Son of God. He knew it.
Pasina mumvuri wekupokana, aiziva kuti aiva mwanakomana waMwari. Aizviziva.
For the word identified. The word of God identified who he was.
Nokuti shoko rakazivisa. Shoko raMwari rakazivisa kuti aiva ani.
He said, if I do not worship my father, then don't believe me.
Akati, ndikasaita mabasa ababa vangu. Zvino, musanditenda.
But if I don't do them works, don't believe me.
Asi, kana. Kana ndikasaita mabasa aya. Musanditenda.
But if I do, then believe the works.
Asi, kana ndikadaro. Zvino tendai mabasa acho.
For they are the manifested word, promise.
Nokuti ndiwo, kuzadzikiswa kweshoko rakavimbiswa.
Oh, if you just wake up to that,
amen? Oh, daimango kwanisa kuchechuka kwa zviri. Kwe minute.
You see, the word itself identified who you are.
Munoona, shoko pacharo, raka muzivisa kuti aiva ani.
And he said, who can condemn me of sin?
Iye akati, ndiani angandipomera maka.
In other words, who can show me that my life and my works don't fulfill exactly what Messiah should do?
Nemamwe mashoko, ndiani angandiratidza kuti upenyu hwangu nemabasa angu hazvizadzikise chaizvo zvinofanira kuitwa naMesiya.
Nobody can say nothing. For he was.
Hapana akagona kutaura chinhu. Nokuti aiva.
And he had faith to believe that whatever he said would happen.
Zvino aiva nekutenda, kwekutenda, zvadaro, kwechero chipi chaaitaura kuti chaizoitika.
Then he turned around and said, the works that I do shall you also.
Zvino akatendeuka ndokuti mabasa andinoita muchaaitawo.
A little while the world sees me more yet you shall, because I'll be with you even in you.
Kwechinguvana nyika haizondione zvakare, asi imi muchandiona, nokuti ndichave nemi kunyangwe mamuri.
Take no thought what you shall say.
Musafunganya pamusoro pezvamuchataura.
For it's not you to speak, it's that Father that dwells in you.
Nokuti hamusi imi munotaura, ndibaba venyu vagere mamuri.
One does the speaking.
Ndivo avo vanotaura.
It's not me, it's the Father that dwells in me. He doeth the work.
Uye, handisi ini. Ndi baba vagere mandiri, vanoita mabasa.
See what I mean?
Munoona zvandiri kureva.
Now, the identification of a scripture Christian, these words said Jesus.
Zvino, kuratidzirwa kwemukristo wemagwaro. Mashoko aya, akataurwa naJesu.
These signs shall follow them that believe.
ziratidzo izvi zvichatevera avo vanotenda.
Now how can you call yourself a believer of people and deny those words?
Zvino iwe ungazviti mutendisei kuvanhu uchiramba mashoko iwayo?
How can you call yourself a believer and deny any of this word?
Ko ungazviti mutendisei woramba rimwe shoko iri?
You can't do it.
Maona, haugone kuzviita.
You're not a believer. Therefore signs can't follow it.
Hausi mutendi, nokudaro zviratidzo hazvigone kutevera.
Because you just accept what you want to believe and let the rest of it you don't believe.
Nokuti unongogamuchira zvaunoda kutenda wosiya zvimwe zvese zvaro. Hauzo, hauri tendi.
But you've got to take the whole thing and believe it.
Asi unofanira kutora zvose wori tenda.
Amen. Now when you truly believe, not make believe, but really believe, then these signs follow them that believe.
Zvino paunotenda zvemazviro kwazvo, kwete kutenda kabanga, asi kutenda chaizvo, zvino zviratidzo izvi zvinotevera vanotenda.
Oh, could you compare Christians today with them Christians of long ago?
Oh, ungaenzanise muKristu nhasi nevaya maKristu ekare.
How them disciples walked in the power of the Spirit, moved by the Holy Ghost to go.
Mafambiro aitwa nevadzidzi vaye musimba remweya, vachisundwa nemweya mutsvene kuzviita.
Just a prisoner as I preached on the other night, a prisoner to the word and will of God.
Kungova musungwa sekuparidza kwandakaita umwe usiku uya, musungwa kushoko pamwe nekuda kwaMwari.
He couldn't even move until God moved him.
Aisatombokwanisa kufamba kusvikira Mwari vamufambisa.
Wouldn't you like to see a church rise like that?
Hamungade kuona here church inosimuka saizvozvo?
It's going to. It's got to come.
Ichadaro kudzokera. Inofanira kuuya.
That's right. It's on its road now, I believe.
Ndizvozvo chaizvo. Ino iri munzira yayo zvino, ndinotenda.
For the word identifies himself what he was, and the same word identifies us.
Nokuti shoko rakaziviswa akazvizivisa zvaaiva, uye shoko rimwe chete rinotizivisa. Maona,
if a man loves me, he keeps my commandments.
Kana munhu achindida, anochengeta mirau yangu.
And if he says he loves me, he keeps not my commandments, that's all of them.
Uye kana akati anondida, orega kuchengeta mirau yangu iyo yose.
He's a liar. The truth's not even any.
Munyepi, uye chokwadi hachisi maari zvachose.
You say, well, I don't believe that, but then that you're just not a believer, that's all.
Unoti, zvakanaka, handitendi zvose, zvakanaka zvino, kuti ungori munhu asingatendi, ndizvo zvega.
If the Bible said so, that makes it right.
Kana Bhaibheri rakataura kudaro, zvino zviita zvemazviro kwazvo zvapera nekusingaperi.
What the Bible says is the truth.
Zvakataurwa neBhaibheri ichokwadi.
Notice. For he said to us, if ye abide me and my word in you, St. John 15.
Cherechedzai. Paakati kwatiri, mukagara mandiri neshoko rangu mamuri, mutsvene Johani 15.
If ye abide me, see, and faith in him, ye abide me, and my word abides in you, then you ask what you will.
Kana mukagara mandiri, munoona, ivai nekutenda maari, garai mandiri, uye shoko rangu rigogara mamuri, zvadaro imi kumbirai chamunoda.
Now see, he knew who he was, therefore he had faith.
Zvino, munoona, aiziva kuti aiva ani, nokudaro aiva nekutenda.
Faith could produce when he knew what he was.
Kutenda kwaikwanisa kugadzira paaiziva zvaaiva.
Now if ye abide me and my word in you, then you know who you are.
Zvino, kana mukagara mandiri uye shoko rangu mamuri, zvino munoziva kuti muri ani.
Ask what you will, it'll be given to you.
Kumbirai zvamunoda, muchazvipiwa.
Wouldn't that be wonderful night if everybody come to that prayer line and say, I am a Christian?
Zvingasava zvakanaka manheru ano, munhu wese akauya mumutsara wemunamato uyu oti, ndiri muKristu.
I have no condemnation.
Handinzwe kupomerwa.
I know that my heart condemned me.
Ndinoziva kuti moyo wangu haundipomere.
Something tells me that tonight the end of my suffering.
Chima chino chinondiudza kuti usiku uno ndipo papera kutambura kwangu. Izvozvo uchazviita uchabva pano une chimwe chinhu. Hazvina basa kuti unouya nemanyawi akadini kana zvaunoita.
It won't work until that perfect faith has manifested and identified itself in you as a substance.
Hazvishande kusvikira kutenda kwakakwana kuya kwazviratidza nekuzvibatanidza nemauri serubatso.
When it's there, then nothing's going to shake you from it.
Uye kana kwavapo, zvino hapana chinokuzunguza kubva pakuri.
If you had cancer, and the doctor told you yesterday that you'd be dead before Monday morning.
Kana wanga uine kenza, uye chiremba, vaka kuudza zuro kuti, uchange wafa muvhuro mangwanani asati asvika.
Oh, your heart, your respiration's gone, the cancer's eat you up, your bloodstream's become completely cancer, whatever it is.
Moyo wako wose, mapapu ako apera, kenza yakudya, ropa rako rese, rava kenza, chero zvachiri.
And something comes with this substance of this genuine faith.
Zvino chimwe chinhu chouya, nerubatso urwu rwekutenda uku, kwemazviro kwazvo.
Perfect faith was made a substance in you, you're laughing at Dr. Space.
Kutenda kwakakwana, kwakaitwa rubatso mauri, waiseka pamberi pachiremba iyeye.
You'd be like Elijah when he walked up and down before the idol and said,
Waizova seEria wakare, paakafamba achikwira nekudzika pamberi, pechimupunzo ndokuti,
won't you call a little louder and maybe he's pursuing?
Hamungawedzera, kushedzera here, uye zvichida ari kudzingirira.
He knew what he was going to do because God had told him what was going to happen.
Aiziva, zvanga ari kuzoita nokuti Mwari, vakanga vamudza, zvanga zvichizoitika. Akati, regai Mwari achapindura nemoto, ave Mwari.
They said, we'll take that proposition.
Vanoti, tichatora kureva ikoko.
And they poured water upon the altars and they cut themselves and they done everything and called old Baal, old Baal answered.
Ndo kudira mvura pama aritari, zvinova, vakazvicheka cheka, vakaita zvese, ndo kudanidzira, oh Baal, pindura.
Elijah just as calm as he could be.
Eria anga akanyatsodzikama chose.
He said, call him loud.
Akati, wedzerai kushedzera.
Said, maybe he's pursuing, maybe he's on a fishing trip.
Akati, zvichida ari kudzingirira. Pamwe aenda parwendo rwekunoraura.
Maybe he's doing something else. He's out somewhere.
Pamwe ari kuita chimwewo chinhu. Munoona, ari kunze, pane imwe nzvimbo.
It's made fun of. Because he knew it's going to happen.
Vakango, akango vaseka, nokuti aiziva kuti, zvanga zviri kuzoitika.
Oh, watch when you got everything in order.
Oh, ona ipakaisa, zvinhu zvese muhurongwa.
Walked out there and said, Lord God of Abraham, Isaac, and of Israel.
Akafamba kunze ikoko ndokuti, Ishe Mwari wa Abrahama, Isaka, newa Israeli.
Never called him by his name, Jacob Shister.
Haana kumbomudana. Zvino nezita rake rekuti Jakopo Munyari.
He called him Israel, prince with God.
Akamudana kuti Israeri, muchinda naMwari.
Lord God of Abraham, Isaac, and of that prince Jacob.
Ishe Mwari wa Abrahama, Isaka, newe muchinda uyo, Jakobo.
Let it be known today that I'm your servant.
Ngazi zivikanwe nasi, kuti ndiri muranda wenyu.
And I've done this not at my desire, not at my makeup.
Uye ndaita izvi, kwete nekuda kwangu, kwete nekuronga kwangu.
But at your command I have did this.
Asi, nokuda kwerayiro yenyu, ndaita izvi.
Your will, you told me what to do.
Kuda kwenyu, mandiudza zvekuita.
You show me these things to be here.
Mandiratidza kuti zvinhu izvi, zvaizova pano.
Now, I poured the water upon the altar. I've done all these things according to your command.
Zvino ndadira mvura paaritari. Ndaita zvose izvi, maererano nokurayira kwenyu.
Now let it be known.
Zvino ngazvizivikanwe.
And when he said that, fire fell from the heaven.
Uye paakadaro, moto wakadonha kubva mumatenga.
Hey, he was just as confident as going to fall because he had the substance.
Aiva akagutsikana kuti waizodonha nokuti aiva nerubatso.
Why? The word said so.
Sei, shoko rakadaro.
Now the same Bible is the same God's word.
Amen.
Zino Bible rimwe chete rino, ishoko ramwari rimwe chetero.
And when you can receive the substance, that's perfect faith.
Uye, kana uchigona kugamuchira rubatso, ndiko kutenda kwa kakwana.
Substance that this promise that God made is yours.
Rubatso rwekuti, vimbiso yakaitwa namwari, ndeyako.
How do you feel, Brother Branham, when you stand there and you see people coming in different languages and things?
Munonzwa sei, hama Branham, pamunomira ipapo, muchiona vanhu vachiuya mumitauro yakasiyana siyana nezvakadaro.
Are you afraid? No, sir. No, sir.
Munotya here? Kwete changamire. Kwete changamire.
He said so.
Iye akataura kudaro.
I've never been afraid yet. Because he told me so.
Handina kumbobvira. Ndati ndatya. Nokuti akandiudza kudaro.
And I believe that it's true.
Amen.
Uye ndinotenda kuti ichokwadi.
If he told me tonight to go to the presidential graveyard and raise up George Washington tomorrow morning.
Kana akandiudza manhero ano kuti ndiende kumarinda evatungamiri venyika kunomutsa George Washington mangwana mangwanani. Ndaikoka nyika yese uyai muzvione zvichiitwa. Ndaiti unzai wese torai mushoropodzi wese wamunogona movamisa ipapo muchaona kubwinya kwaMwari. Isai chea iyo, neche apo pamunogona kugara, mombo zorora kweka nguva kadiki.
He'll be here just in a moment, as soon as I call.
Achave pano, nenguva isipi, pandinongo mudana.
That night in that little boy in Finland, that day, brother.
Usiku uya apo, mukoma na mudiki ku Finland, zuva racho waro.
Laying there dead, been laying there for a half hour.
Akarara apo, akafa, anga akarara ipapo, kwechidimbu che awa.
Mashed up, blood run out of eyes, nose, and ears.
Akakuiwa, ropa chibuda, nemuma ziso, mino nenzeve.
His little legs broke up in his little stocking.
Makumbo ake madiki achkoka, muma soki se ake madiki.
His feet, out to the end of his stockings, his shoes gone.
Tsoka zake, zaka buda kuno pere rama soki se ake, shangu zake, zaenda.
I learned I thought that ought to be that boy.
Ndaka tarisa ndokufunga kuti, anofanira kuva mukomana uya.
I said, say, let's look in the back of that Bible, Brother Moore.
Ndikati, nai, kati tarisei kuseri kwe Bible iro, hama mo.
We got Brother Lindsay, Brother Moore, look back there, and it shall come to pass, saith the Lord.
Tina, hama Lindsay, hama mo, vaka tarisa shure ikoko, zino, zichaitika, zanzi na Jehova.
Oh, my.
Oh, ini zangu.
There will be a land worth a lot of evergreen growing. Rocks will be left together.
Pachavane, nenyika iyo izere miti yakawanda, ine mashizha anogara akasvibira, iri kukura, matombo anenge akabatana.
A little boy with a crop haircut, little panty waist button up here.
Mukomana mudiki, akagerwa akasirirwa vhudzi, kawashikiti kakakoperwa, mabatani kumusoro kuno.
And his feet, his stockings pulled up high.
Netsoka dzake, masokisi ake akakwizwa mudenga chaimo.
You'll have brown eyes. They'll be turned back.
Achange aine maziso e brown. Anenge akapinduka.
You'll be killed in an automobile accident.
Acha uraiwa mutsao na emotikari.
But you lay your hands up on him and he'll come back to life.
Asi iwe, isa maoko ako pamsoro pake, zino acha muka kuzoka kuupenyu.
There was right on there. There he lay. Amen.
Ezo pazaiva. Zakanyorwa ipapo. Ebo paiva vete. Amen.
Just waiting the word.
Kungo mirira shoko.
I said, this boy is alive in a couple minutes from now, then I'm a false prophet running out of Finland.
Ndikati, kana mukomana uyu akasava, mupenyu maminisi mashoma kuvazino, ndiri muprofita wenema, ndidzinge kuva muFinland.
But if he is alive, fall on your faces and repent.
Asi kana akava mupenyu, wirai pazviso zvenyu mutende uke.
Amen.
Amen.
I said, death, you can't hold him.
Ndikati, rufu. Au gone kumusunga.
I call for his spirit according to the word of God in the name of Jesus Christ and up he jumps.
Ndakadanira mweya wake maererano neshoko raMwari nemuzita raJesu Kristo akashatukira mudenga.
Right. Faith, see, took a hold. God said so. There it is.
ndizvo maona o ini zvangu kutenda maona kwakabatira mwari vakadaro hezvo kaizvo
now that's God speaking in this day through vision
zvino ndi mwari vari kutaura muzuva rino kubudikidza nechiratidzo
but this if that vision was contrary to this that would be wrong
asi ichi kana chiratidzo ichi chichipesana neiri chinenge chakatsveyama
this is more than the vision
iri rinopfuura chiratidzo
if any vision is contrary to the word leave it alone it ain't of God
kana paine chiratidzo chinopesana neshoko chisiye chakadaro hachisi chamwari
God don't contradict his own word
mwari haapesane neshoko rake iye
so if this word told you something and you can have the same confidence then what's going to happen
saka kana shoko iri rikakuudza chimwe chinhu zvino unogona kuva neruvimbo rumwe chete kuti zviri kuzoitika
if it says they shall lay hands upon the sick and they shall recover
hapana chinhu kana richiti vachaisa maoko pamusoro pevanorwara uye vachapora
brother if faith that perfect faith got a hold of that you
zvakanaka hama kana kutenda kutenda kuya kwakakwana kukabatira pana izvozvo waizo
When you pass by this prayer line, you'd be jumping and shouting when you left here. It's over. Amen. It's over.
Pauno pfuure nepamutsara uno wemunamato uchange uchichirika nekudanidzira kusvikira iwe pauno bva pano zvapera zvapera.
All over. It's finished.
Zvose zvapera zvapera.
If you had a request in your heart and believe that when that prayer was made for that, it was going to be answered.
Kana wanga uine chikumbiro mumwoyo wako uchitenda kuti munamato uya waitwa pamusoro pacho waizopindurwa hapana chawaikurukura ndizvo zvichazoitika semudzimai wedambudziko reropa Jesu aiva nekutenda kwakakwana iye aiva nako uye kwakauya nokuti aiva shoko Zvino unova shoko unova shoko Paunenge uchigamuchira shoko Kana mukagara mandiri nemashoko angu mamuri Mashoko angu ayo shoko iri rikagara mamuri zvino kumbira chamunoda uye muchachiitirwa maona
If you say to this mountain be moved and don't doubt
Kana ukati kugomo iri simudzwa usingapokane.
But believe that what you said, then you shall have what you said.
Asi uchitenda mune zvawataura, zvino uchava nezvawataura.
When you pray, believe that you receive what you ask for, and you shall have it. It'll be given to you.
Pamunonamata, tendai kuti munogamuchira zvamakumbira, uye muchava nazvo, muchazvipiwa.
Time, space, nothing else will ever change it. You know it's done.
Nguva, nzvimbo. Hapana chimwe chingambozvi shandura. Unoziva kuti zvaitwa.
It's already over.
Zvatopedzwa nechekare. Nechekare.
Now, and he said to us.
Zvino, tarisai. Zvino akati kwatiri.
If you abide in my word, you stay John here.
Kana muchigara mandiri, uye shoko rangu mamuri, muchaine Johane pano.
You can ask what you will, they'll be done.
Kumbirai chero chamunoda. Chichaitwa.
Then recognize your position in the scripture as a believer.
Zvadaro, cherechedza nzvimbo yako mumagwaro semutendi.
See? You've got to recognize your position as he recognized his position.
Maona, unofanira kucherechedza nzvimbo yako sekucherechedza kwaakaita nzvimbo yake.
Is not it written that Christ shall come and what all Christ will do?
Hazvina kunyorwa here kuti Kristo achauya nezvose izvo Kristo aizoita. Akati kuna Kriopasi neavo mangwanani aya.
Isn't it written in the scripture that they'll have to he must suffer and then be killed and raised the third day?
Hazvina kunyorwa here mumagwaro kuti waifanira kuti aifanira kutambudzika ozourayiwa nekumutswa pazuva retatu.
Then why are you so slow of understanding?
Akati, sei muchinonoka kunzwisisa.
They thought, my, this man speaks a little different from other men.
Zvino vakafunga kuti, ini zvangu, murume uyu anotaura zvakati sianei nevamwe varume.
Come to find out, when they got into the inn, it was him.
Vakazoona pavakapinda mekudyira kuti aiva iye.
Neither eyes was holding from him.
Maona, meso avo akapofomadzwa kwaari.
See, they know that he kept laying to that scripture, and they know that it was him.
Munoona, vaiziva kuti akaramba achizembera pagwaro iroro, ndokubva vaziva kuti raiva iye.
Now, you must believe what you ask for.
Zvino, unofanira kutenda zvaunokumbira.
If you are a believer, recognize yourself as a believer.
Kana uri mutendi, zvicherechedze semutendi.
Recognize that these things are for you.
Cherechedza kuti zvinhu izvi ndezvako.
If there's condemnation in your life, straighten that first.
Amen.
See, if you got condemnation, you're...
Kana paine chinokupomera muupenyu hwako, chigadzirise kutanga, maona. Kana uine chinokupomera mako.
You might have Oral Roberts and a dozen more people who had faith to come here and pray over you.
Ini, kana kuti, unaona kuvana Oral Roberts ne vamwe vanhu gumi nevaviri, vane kutenda vanouya pano kuzokunamatira.
Jump up and down and pour all over you by the gallons, it won't move. Not trying.
Vosvetuka, kukwira nekudzika, nekukudira mafuta akawanda chose, hachimbo, hachibve, ndizvozvo.
What falls off from Oral's meetings is that? I catch him in the prayer.
Chii chinowa pamisangano ya Oral pazviri. Ndinovabata mumutsara wemunamato.
You hear it say, you was prayed for before.
Unomunzwa achiti, wakambonamatirwa.
A man with dark hair, kind of big fella, big jaws, Oral Roberts.
Murume ane vhudzi rakasvibira akaita semuchinda muhombe ane shaya hombe ndi Oral Roberts maona.
And that was at a certain city called certain.
Zvino maiva muguta rakati ndokudana chinhu chakati chakati.
Yes, that's right. See?
Hongu ndizvozvo maona.
He was prayed for by such and such a man. See like it?
Wakanamatirwa nemurume akadai nokudai maona saizvozvo.
But here's your trouble.
Asi, hezvino zviri pano. Herino dambudziko rako, maona.
Go make that thing right.
Enda unogadzirisa chinhu ichocho.
Go out there and confess that sin to your husband, to your wife.
Enda kunze uko, unoreurura chivi ichocho, kumurume wako, kumudzimai wako.
Go do this thing.
Enda unoita chinhu ichi.
It'll never do you any good, no matter who you're prayed for, till you make that right.
Hapana zvasinombo kubatsira. Zvisinei kuti wanamatira ani kusvikira wachigadzirisa.
Condemnations in your heart and God will not come into that heart condemned.
Kupomerwa kuri mumoyo mako, zvino Mwari havapinde mumoyo iwoyo wakapomerwa. Maona.
God don't dwell in that. You've got to make it right.
Mwari havagare muna izvozvo, unofanira kuchigadzirisa.
Then when you do, you must have faith.
Zvino paunodaro, unofanira kuva nekutenda.
If everything's right, you must have faith and believe it.
Kana zvose zvakanaka, unofanira kuva nekutenda wozvitenda.
Don't be afraid.
Usatye.
In the book of Job, it says here, Job feared. And what he feared, it actually happened.
Right.
Mubhuku raJobho, rinoti pano, Jobho aitya, zvino zvaaitya, zvakatonyatsoitika.
What brought it is fear.
Chii chakazviunza? Kutya kwake.
That's what made it happen.
Ndizvo zvakaita kuti zviitike.
His faith would have kept him from it. But his fear brought it to him.
Kutenda kwake, kungadai kwakamuchengetedza kubva kwazviri. Asi kutya kwake, kwakamuunza, kwakazviunza kwaari.
He was scared it was going to happen. And it did happen.
Aitya kuti zvanga zviri kuzoitika. Uye, zvakaitika.
Now, if they know it wouldn't happen, it wouldn't happen.
Zvino, dai kuri kuti, akaziva kuti hazvaiitika, hazvaizomboitika.
See what I mean?
Munoona zvandinoreva?
If you're afraid when you come by the prayer line,
kana uchitya paunouya mumutsara womunamato,
maybe I just haven't got the faith sufficient, it'll never happen, don't worry.
Zvichida, handingorina kutenda kwakakwana. Hazvimbobviri zvaitika, usanetseka. Maona.
But if you know it's going to happen, it'll happen. See?
Asi, kana uchiziva kuti zviri kuzoitika, zvichaitika, maona.
It's a substance, it's something.
Munoona, rubatso rwechimwe chinhu.
Job had a fear that these things would come up on him, and they did.
Job aitya kuti zvinhu izvi zvaizouya paari, uye zvakadaro.
If you have a fear that your disease is going to leave you or won't leave you, it won't.
Kana uchishika kuti chirwere chako chichakusiya kana kuti hachizokusiya hachimbodaro.
If you have a faith that it will.
Kana uine kutenda kuti chichadaro.
You ask any medical doctor, the first thing he'll try to get you to do is have confidence in the medicine he's given you.
Bvunza chiremba upi zvake weutano. Chekutanga chaanoedza kuti uite kuva neruvimbo mumushonga wari kukupa.
If you have got no confidence in it, you better leave it alone. See?
Kana usina ruvimbo mauri, zviri nani ukasiyana nao, maona?
Sure. What is it, Aunt? It's faith that does the healing.
Amen.
Chokwadi, chii zvino, kutenda ndiko kunopodza.
It's faith that does it all the time.
Kutenda ndiko kunozviita nguva dzose.
Peter, he was doing all right till he got scared.
Petro, aifamba zvakanaka kusvika paakazotya.
The word told him he could walk on the water.
Shoko rakamudza kuti aikwanisa kufamba pamvura.
He scared first, he thought it was a ghost.
Akatya kutanga, akafunga kuti chii, chipoko.
And he said, Lord, if it be you, bid me come to you on the water.
Zvino akati, Ishe, kana muri imi, ndirayirei ndiuye kwamuri pamvura.
So come on.
Akati, uya.
Now that's just the same as James 5:14, same as Mark 16, the same God says.
Zvino. Ndizvo zvimwe zvakangofanana na Jacobo 5:14. Zvimwe chete na Mariko 16. Mwari mumwe chete akazvitaura.
So come on.
Akati huya.
And so he started walking. He done all right. Got down out of the ship. Started walking on.
Zvino iye. Akatanga kufamba. Akaita zvakanaka. Akaburuka muchikepe. Ndokutanga kufamba. Pa.
There's a storm on sea, you know.
Paiva nedutu mugungwa munoziva.
White cap waves, bigger than these hills around here.
Masai sai machena makuru, akakura kudarika zvikomo zviri kuno.
The foam breaking on top of them, terrific, maybe 15, 20 feet foam, white caps breaking.
Furo richipamuka, pamsoro pao, aichikisa, kuda mafiti gumi ne mashanu, makumi maviri e furo, pamsoro pachena, pachipamuka.
That was a terrific thing for him to ask, if it be you, Lord.
Uye chaiva chinhu chinotyisa kuti akumbire kana murimi Ishe.
See, they look like a shadow or spirit.
Munoona, airatidzika kunge zvaioneka semumvuri kana mweya.
He said, if it's you, bid me come to you on the water.
Iye akati, kana murimi, ndirayire kuti ndiuye kwamuri pamvura.
Jesus said, come on.
Jesu akati, huya.
Hey, step down, said, it's the Lord, I'll just walk.
Zvino akaburuka akati, ndishe. Ndichango famba.
But when he got his eyes on the wave, he got scared.
Asipa akaisa meso ake pama sai sai. Akatanga kutya.
What come in his mind?
Chii chakauya mufungwa dzake.
First thing, I'm going to walk because the word said for me to walk.
Chekutanga. Iye, ndiri kuzofamba nokuti shoko. Randiudza kuti ndifambe.
And the next thing he looked at is, he looked at his sisters.
Zvino chinotevera. Akatarisa kwake zvakanaka. Akatarisa kune chinhano chemamiriro ake.
Looked out there and seen how big that wave was, and he got scared.
Akatarisa kunze uko ndokuona kukura kwakanga kwakaita masai sai aye. Zvino akabva atya.
And when he did, down he went. See?
Uye paakadaro akabva anyura. Maona.
What he feared happened.
Zvaakatya zvakaitika.
What he believed happened.
Zvaakatenda zvakaitika.
When he believed he could walk, he walked.
Paakatenda kuti aigona kufamba, akafamba.
When he believed, got scared in his belief, then his substance left him. See?
Paakatenda ndokuzotya. Mukutenda kwake, zvino rubatso rwake rwakamusiya. Maona.
He still professed his faith, but he didn't have the substance.
Akaramba achipupura kutenda kwake, asi akanga asina rubatso. Rubatso rwainge rwakaenda nepamusoro pemafungo machena ndokuenda kwaari chaiko.
If he had the perfect faith.
Munoona, kana aine kutenda kwakakwana.
But he didn't have it.
Maona, asi akanga asinako.
He thought he did it first, he's willing to venture right out.
Aifunga kuti aiva nako, akadaro pekutanga, aiva akazvipira kunyatsa kubudako.
Why, the Lord told me to do it. It's got to happen.
Handiti, ishe vandiudza kuti ndizviite. Zvinofanira kuitika. Saka anongodzika kubuda muigwa oenda.
He never thought about the ways, how contrary they was.
Haana kumbofunga nezvema masaisai kuti zvaipesana sei.
He never got that in his mind.
Haana kumbobvira ava nazvo mupfungwa dzake.
And when you get to thinking, well now wait, and you know I've been sick so long out of that.
Zvino, paunotanga kufunga, zvakanaka, zvino mira, zvino unoziva, ndanga ndichirwara kwenguva refu, ini.
Stop, here's my go back to the boat. See?
Mira, ungatosva hako wadzokera kuigwa, maona.
But when you quit thinking about that.
Asi paunomira kufunga pamusoro pazvo.
Abraham considered his own body now dead. Neither the dead is the Sarah's womb.
Abraham haana kutarisa mutumbi wake. Wakanga wafa zvino, kunyanga kufa kwechibereko chaSara.
He didn't think about that. He didn't consider it.
Haana kumbofunga pamusoro paizvozvo. Haana kana kumbozvitarisa.
It wasn't even brought into the understanding.
Hazvina kana kumbounzwa mukunzwisisa kwake.
He didn't even consider it all. He just considered what God said. And he went on.
Haana kana kumbozvitarisa zvachose. Akangotarisa pane zvanga zvataurwa naMwari. Ndokuenda mberi.
The Holy Spirit did that, he walked.
Peter pa akaramba akadaro, akafamba.
But Jesus lived in a world that no one knew about. He was an odd person.
Jesu airarama munyika yaisazivikanwa nemumwe munhu. Aiva munhu asinganzwisisike.
He lived in a world of perfect faith in the perfect God in which he was.
Airarama munyika yekutenda kwakakwana muna Mwari akakwana uyo waaiva.
If we live in a perfect faith of a Christian what we are, we'll be a mystic to the world.
Dai tairarama mukutenda kwakakwana kwemuKristu kune zvatiri tingadai tisinganzwisisike kunyika.
The people wouldn't understand you.
Vanhu havai kunzwisisa.
You walk in the Spirit.
Waizofamba mumweya.
What the Spirit said you would do.
Zvaitaurwa nemweya waiita.
What it forbids you not do.
Zvawairambidza waisaita.
Then the people get to say there would be a mystic person to them.
Zvadaro vanhu vanotanga kuti ivo waizova munhu asinganzwisisike kwavari.
That's the way it is to all believers. They're mystics.
Ndizvo zvazviri kuvatendi vose. Havanzwisisike.
The people don't understand because they live in a world to themselves.
Vanhu havanzwisise nokuti vanorarama munyika yavo vega.
Jesus lived in a world that nobody else could touch.
Jesu akararama munyika iyoyo yaisagona kubatwa nemumwe munhu.
The disciples couldn't understand him.
Vadzidzi vaitadza kumunzwisisa.
When he spoke to them, they say this.
Paakataura navo, vakataura izvi.
And they say, you talk in riddles.
Uye zvino ndokubva vati, nandi, munotaura nezvirahwe.
We don't understand this. How can this be?
Hatizvinzwisisi. Ko, zvingadaro sei?
They wasn't in the world that he lived in.
Munoona, vakanga vasiri munyika yairarama mairi.
They couldn't understand him. Nobody could understand him.
Maona, vakatadza kumunzwisisa. Hapana aigona kumunzwisisa.
And so, when a man lives by faith and walks by faith, I mean substance faith.
Zvino saka kana munhu akararama nekutenda, uye ofamba nekutenda, ndichireva kutenda kunova rubatso.
He is isolated from the entire world and becomes a new creature in Christ.
Anopatsanurwa kubva kunyika yose, ova chisikwa chitsva muna Kristu.
There now you're getting into bride material.
Zvadaro zvino wave kupinda mumhando chaiyo yemwenga. Maona.
You're getting into rapture condition now.
Wave kupinda muchinhano chekubvutwa zvino.
That means for each one of us.
Zvinorevera kune mumwe nemumwe wedu.
Amen. Not just the pastors. Deacons, trustees, that means for the laity.
Kwete mufundisi bedzi, madikoni matrasti, zvinoreva kuti kukereke.
Amen. Every individual walks in a world God alone.
Munhu, mumwe nemumwe, anofamba munyika aina Mwari oga.
You're baptized into this kingdom, and there's nobody in there but you and God.
Unobhabhatidzwa muumambo uhu, uye hamuna munhu imomo kunze kwako naMwari. Maona.
He gives the orders and you pack them out.
Ano parairo, iwe wodziita.
Whatever he says is not a shadow of doubt nowhere. You walk right on.
Chero chipi, chano taura, hapana kana mumvuri wekupokana, papi zvapo, unofamba uchienda mberi chaiko.
The Lord says this, there's nobody in the world can talk you out of it. You go right on, it's the same.
Kana ishe, vakataura izvi, hapana munhu munyika, anogona kukutaudza kubva pazviri, unongoenda mberi zvakadaro.
Now, you're coming into perfect faith, perfect perfection that cannot fail.
Zvino, wave kupinda mukutenda kwakakwana, kukwaniswa kwakakwana, kusingakundike.
That faith never fails.
Kutenda ikoko, hakumbokundike.
Yes. He was a mystic to them, with his perfect faith.
Hongu, aiva chakavanzika kwavari, nekutenda kwake kwakakwana.
And so is it now with those who have perfect faith or are mystic to others.
Uye ndizvo zvazviri, zvino, kune avo vane kutenda kwakakwana, vasinganzwisisike kune vamwe.
We are taught to resist the devil and he will flee from us.
Tinodzidziswa kuti, dzivisai diabolos, achatiza kubva kwatiri.
Now to resist is to just simply turn down.
Zvino, kudzivisa, kungoita, kumuramba.
And just resisting, that is just walk away from it.
Chingomudzivisa, ndiko kungofamba kubva pazviri.
God said a certain thing, no matter what he's trying to tell you, you don't even listen to him.
Mwari vakataura chimwe chinhu, hazvina basa kuti ari kuedza, kukutaurira kuti kudini, hautombomuteereri.
Yeah, your ears are deaf to anything else but what the Spirit says.
Iwe une, nzeve dzako, hadzigona kunzwa chimwe chinhu, zvachose kunze kwezvinotaurwa nemweya. Maona.
He that has an ear that listens, see what the Spirit says unto the churches.
Kune uyo ane nzeve, anoteerera. Ngaone zvinotaurwa nemweya kumakereke.
The one that's got the listening post that catches what the Spirit says to the churches.
Uyo anepe kuteerera, panobata zvinotaurwa nemweya kumakereke. Maona.
What Satan says, well, now this can't, that don't have nothing to do. Well, if you teach that.
Zvinotaurwa naSatan, zvakanaka, haningogone, hazvina chekuita. Zvakanaka, ukadzidzisa izvozvo.
The denomination.
Sangano rinokubu.
That don't have nothing to do with it. It goes right on just the same.
Hazvina nechekuita nazvo, anoenderera mberi zvakangodaro.
He that has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches.
Uyo anenzeve, ngaanzwe zvinotaurwa nemweya kumakereke.
You know in the Bible it's always conference say that?
Munoziva mubhaibheri, rinogara richitaura kudaro.
To him that has faith, to he that has an ear to hear, let him hear. Yeah.
Kune uyo anekutenda, kune uyo anenzeve yekunzwa, ngaanzwe, maona.
He that has wisdom, let him count the numbers of the beast.
Uyo anezivo, ngaverenge nhamba dzechikara.
All these different things.
Zvinhu zvose izvi zvakasiyana siyana.
He that has, let him tell it to the rest of them that they might have.
Uyo anayo, ngazviudze kune vamwe vese kuti vawanewo.
And that's about faith we're talking about now. Faith that you've got to have, that perfect faith.
Uye ndezve kubudikidza nekutenda zvatiri kutaura pamusoro pazvo zvino. Kutenda kwaunofanira kuva nako, kutenda kwakakwana kuya.
That faith that says yes.
Kutenda kuya kunoti, hongu.
There's nothing you say no. When God says yes.
Hapana chinogona kuti kwete, kana Mwari vati, hongu.
When he says yes, it's yes. Nothing else can ever take it from him.
Maona. Paanoti hongu, inova hongu. Uye, hapana chimweze, chinogona kuzvitora kubva kwauri.
With his perfect faith, he was very strange.
Nekutenda kwake kwakakwana, aiva asinganzwisisike chose.
And the devil didn't stay around him very long.
Zvino diabolosi haana kugara pedyo naye kwenguva refu.
We got it in the lesson this morning.
Tazviona muchidzidzo mangwanani ano.
When he come with that great big fluff of intellectual conception.
Panouya nezenze riya guru remaonero enjere.
He fluffled up against Jesus there when he come to find out he hit a 10,000 volt line.
Akaita zenzi achipesana naJesu paya paakauya ndokuona kuti akarovera patambo yezviuru gumi zvemagetsi.
Yes sir.
yaka mukandira kudzoka kumashure chaiko, hongu changamire.
He said, it is written, man shall not live by bread alone. You got a shock then.
Akati, zvaka nyorwa kunzi, munhu haangararami nechingwa choga. Akagwinwa pai.
He come a little softer next time, one said.
Akauya, zvaka nyorovera zvishoma nguva yaitevera, paakati.
Now you're a great man, you puff yourself up here and be somebody.
Zvino, uri munhu mukuru, unogona kuzvitutumadza kumusoro kuno kuita mumwe munhu.
Get behind me, Satan. Oh my, what you meant?
Akati, ibva shure kwangu Satani. Oh, ini zvangu, zvaakasangana nazvo.
Thou shalt not tempt the Lord thy God. See?
Uye, haunga yedzi Ishe Mwari wako. Maona?
He proved himself unto Satan that he was the Lord God.
Akazviratidza pachake kuna Satan kuti aiva Ishe Mwari.
Amen. For it is written, thou shalt not tempt.
Nokuti zvakanyorwa kunzi, haunga yedzi.
Now, if Satan didn't know that that was the Lord God, he said, wait a minute, you're not that person.
Zvino, kana Satan aisaziva kuti izvozvo aiva Ishe Mwari, angadai akati, mira kweminiti, handiwe munhu iyeye.
But he knows better than to the baby to see.
Uye, aiziva zviri nani pane kuita gakava naye.
He knows what ground to stand on.
Aiziva pekumira.
He said, thou shalt not tempt the Lord thy God. And that's who he was.
Akati, haungaedzi Ishe Mwari wako. Zvino ndiye waaiva.
And Satan knows better than to say that.
Uye Satani aiziva zviri nani pane kutaura izvozvo.
Because Jesus' works had already proved that he was the Lord thy God.
Nokuti mabasa aJesu akanga atoratidza kuti aiva Ishe Mwari wako.
Notice. Now, another. Perfect faith is a master of all circumstances.
Cherechedzai zvino, mumo. Kutenda kwakakwana kunotonga mamiriro ezvinhu ose.
Perfect faith masters all circumstances.
Kutenda kwakakwana kunotonga mamiriro ezvinhu ose.
No matter what it is, it masters it.
Hazvina basa kuti chii, kunongotonga.
Now just watch. When you believe anything, do anything, and you got faith in what you're doing.
Zvino, tarisai. Paunotenda chero chinhu, woita chero chinhu. Uye uine kutenda, mune zvauri kuita.
No matter what the circumstance is, that don't have one thing to do with it.
Hazvina basa kuti mamiriro akadini. Hazvina kana nechimwe chete chekuita nako. Munoona?
It masters that circumstance.
Kunotonga mamiriro ezvinhu iwayo.
If it's in a room of sickness.
Kana murimu muimba yehurwere.
And the Lord's reveal that this certain thing is going to happen. You just speak it and go on.
Uye Ishe horatidza kuti chakati chiri kuzoitika. Iwe ingozvireva woenda mberi.
Just don't ask any questions. It's already over. Just keep going. See?
Oh, zvinodaro. Usangobvunza mibvunzo. Yes, yes. Zvatopera kare. Ingoramba uchienda mberi. Maona.
It masters all circumstances.
Amen.
Kunotonga mamiriro ezvinhu ose.
Well, if you do this, sort of do that, see, it already got it mastered. See?
Zvakanaka. Kana ukaita ichi. Ningi. Vachazoita. Izvo. Munoona. Kwakatozvitonga nechekare. Maona.
Faith believes that God will work it out. I don't know how he's going to do it, but he'll do it anyhow.
Kutenda kunotenda kuti Mwari vachazviita. Handizive kuti vachazviita sei. Asi vachazviita zvakadaro.
See, it masters all circumstances.
Maona. Kunonatsa mamiriro ezvinhu ose.
And faith and love is relation.
Uye kutenda nerudo. Zvine ukama.
Because you can't have faith unless you've got love.
Nokuti haugone kuva nekutenda kunze kwekunge uine rudo.
Because your faith is in a God who is the very essence of love.
Nokuti kutenda kwako kuri muna Mwari uyo anova zviri rudo chaizvo.
Yes. Faith and love works together.
Kutenda nerudo zvinoshanda pamwe chete.
Here, just like a young couple.
Pano sevechidiki vaviri vanodanana.
You take a young man, a young woman, and they fall in love with one another.
Ukatora murume wechidiki, nemudzimai wechidiki, uye vaine rudo, vanopinda murudo, mumwe kune mumwe.
And as they go along and begin to know one another more, their hearts just begin to beat as one.
Zvino pavanotanga kufamba pamwe chete, wotanga kuzivana nepadyo, moyo yavo inongotanga kuroverana semumwe chete.
See?
Maona.
They're not husband and wife, but their love binds them together and they have confidence in one another.
Vari. Asi havasati vave murume nemudzimai, asi rudo rwavo runovabatanidza pamwe chete, uye vanoruvimbo mumwe kune mumwe.
Now, if they really love one another, really love,
zvino, kana vachinyatsodanana, kunyatsoda,
and you know that this girl loves you, and she knows that you love her,
uye uchiziva kuti musikana uyu anokuda, uye musikana achiziva kuti unomuda.
You've got confidence, faith in one another. You got faith in one another.
Muine ruvimbo, kutenda, mumwe, mune mumwe, wenyu. Kana muine kutenda, mumwe, mune mumwe.
If you didn't, you better not marry.
Kana usina, ziri nani, ukasa murora, maona.
Notice you gotta have faith.
Chereche zai, unofanyira kuva nekutenda.
And you separate them and put one extreme south, one extreme north.
Zvino ukavapasa nura, woisa mumwe, zasi, kwemao za nyemba, nemuwe kumsoro soro, kwecha membe.
They still that love beats for no matter where they're at.
Pachingori nerudo, runotairira mumwe kune mumwe, jisine kuti, varipi.
They're just as true to one another as they can be, because they love one another.
Vakango tendeka, mumwe kune mumwe, nekukwanisa kwavo kwese, nokuti vanodanana.
And if you love the Lord, just not trying to dodge hell.
Zvino kana uchida ishe, kwete, kungoedza kunjenga gehena.
But you love the Lord, then you have faith in God. If you love him.
Asi, uchida ishe, zvino unovane kutenda muna Mwari, munoona, kana uchimuda.
Like a young girl just happened here in Louisville not long ago.
Semu, musikana wechidiki, zvichangobva kuitika muno Louisville. Nguva pfupi yapfuura.
A woman, she's been a Christian for many years.
Mudzimai, aiva muKristu kwemakore akawanda.
But her husband had just fell in love, she fell in love with this man.
Asi murume wake, akanga achango, akapinda murudo, mudzimai akadanana nemurume uyu.
He had been a Christian a couple of years.
Akanga ava muKristu kwemakore mashoma.
And so, they got married. They loved and had confidence in one another. And they got married.
Saka zvino, vakaroorana, vaidanana, uye vaiva neruvimbo, mumwe kune mumwe, zvino vakaroorana.
And so the woman said to the man,
zvino, saka mudzimai akataura kumurume,
said, hubby, it must be hard on you, you're just a young Christian.
Akati, mudiwa, zvinofanira kunge zvakakuomera, ungori muduku pachiKristu.
You've had so much to go through with drinking, what it was.
Wakawana zvakawanda, so wakapindana nemazviri. Kumwa doro, ndiko kwazvaiva.
Said you've had so much to go through with and said, I know you're about to be tempted awfully hard.
Akati, wakawana zvakawanda so wakapindana nemazviri. Uye akati, ndinoziva kuti, uchayedzwa zvakanyanya.
And said, I want you to know one thing now.
Uye akati, ndinoda kuti ugoziva chima chenu zvino.
Now, if you happen to fall into temptation and is overcome,
zvino, zvikaitika kuti wakundikana, kana zvikaitika kuti wawira mumuedzo wokundika,
don't stay away from home. You come on back.
Usatadze kuuya kumba, iwe dzoka zvako.
You come right here, because I'm going to be right here waiting for you.
Dzoka pano, chaipo, nokuti ndichange ndiri pano, ndaka kumirira.
And I'm going to help you pray through again until you get victory.
Uye ndichazo kubatsira kuna mata zvakari kusvikira wawana kukunda.
I'm going to stay with you. Because when I married you because I loved you.
Ndichagara newe, nokuti pandaka chata newe, ndaka chata newe, nokuti ndaka kuda.
No matter what you are, I still love you.
Uye hazvina basa kuti zvadini, ndinongo kuda.
2 days after that, he was eating his lunch with the fellows down in the bar room.
Mazuva mashoma, mushure mazvo, murume uyu aidya kudya kwemasikati nemachinda zasi muimba yekufashaidza mvura.
He was telling them about,
aivaudza pamusoro pazvo,
But now, how could a man ever do anything wrong when somebody loves you like that? See? There you are. How could you trespass that confidence?
Akati, zvino, ko, munhu angaita chinhu chakaipa sei kana mumwe munhu achikuda zvakadaro, maona? Hezvo kakwamuri, ko, ungatadzira sei ruvimbo irworwo?
And when we were sinners, alienated without God, in the world, in that muck of mud as I talked about this morning,
pataiva vatadzi, takarambwa, tisina mwari, tiri munyika, muma takanana emadhaka. Sezvatataura pamusoro pazvo mangwanani ano.
God come to us.
Mwari, vakauya kwatiri.
God sought you never sought God.
Mwari vakakutsvaga, hauna kumbotsvaga Mwari.
No man can come to me except the Father draws him first.
Hapana munhu anogona kuuya kwandiri kunze kwekunge baba vamukwezva kutanga.
And God came down in that muck what you were.
Zvino Mwari vakauya mumatakanana iwayo. Awaiva mari.
And sought you out. And brought you out.
Ndokukutsvaka. Vakakubuditsa.
That ought to create a perfect love.
Izvozvo zvinofanira kusika rudo rwakakwana.
Look what you were. And look what you are.
Tarisa zvawanga uri. Uye tarisa zvawava.
What did that?
Chii chakazviita?
Somebody that loves you.
Mumwe munhu anokuda.
Can't you have faith in what he's promised you then?
Haugone here kuva nekutenda mune zvaakakuvimbisa zvino.
Real genuine love will create a confidence in his word.
Rudo chairo rechokwadi runounza ruvimbo mushoko rake.
He caught me when I was nothing, I'm still nothing, but I'm in his hands.
Akandibata pandaisava chinhu. Nazvino handisi chinhu, asi ndiri muruoko rwake.
He called me.
Munoona? Akandibata.
And he loved me when I was unlovable.
Uye akandida pandaisadika.
He loved you when he was unlovable. Right. But he changed you.
Akakuda pawaisadika, asi akakushandura.
It's like the colored sister said that time in her testimony.
Sezvakataurwa nevahanzvadzi vaya vechitema panguva iya muchapupu chavo.
She said, I'm not what I ought to be, and I'm not what I want to be.
Vakati, handisi zvandinofanira kuva, uye handisi zvandinoda kuva.
Then I'm not what I used to be. She knows she comes somewhere. Something happened.
Zvino, handisi zvandaimbova. Vaiziva kuti, vakanga vabva pane imwe nzvimbo. Chimwe chinhu chakaitika.
And that's the way it is.
Uye, ndizvo zvazviri.
If God, when I was an alien from him,
kana Mwari, pandaive kure naye,
so what would be till he stooped down to get me and pick me up?
Akandida zvakadaro kusvikira akaderera zasi kuti asvike pandiri nekundinhonga.
That gives me confidence that he wants to use me.
Zvinondipa kugutsikana kwekuti anoda kundishandisa.
He's got a purpose in doing it.
Ane chinangwa chekuzviita.
He's seen something in me. He's seen something in you.
Akaona chimwe chinhu mandiri. Akaona chimwe chinhu mauri.
He had a reason to save you. Look at the people don't save today.
Aiva nechikonzero chekukuponesa. Tarisa vanhu vasina kuponeswa nhasi.
Look at the million seeker who tucked beside you. But he tucked you.
Amen.
Amen.
Tarisa mamillion. Angadai akatora kunze kwako. Asi, akakutora. Amen.
Who wants to take your place? Amen.
Hapana nogona kutora nzvimbo yako. Amen.
You're God's economy.
Amen.
Uri muhurongwa hwaMwari.
No one can do it. That's his love to you.
Hapana nogona kuzviita. Ndiro rudo rwake kwauri.
Then won't your love reach right back to him?
Zvadaro. Rudo rwako harusvikire kudzoka kwaari chaiko here?
And there's a love affair.
Zvino pane chiitiko cherudo.
No matter what the situation is, its circumstances is governed by this love and creates faith.
Hazvina basa kuti mamiriro ezvinhu akadini. Mamiriro ezvinhu acho anotongwa nerudo urwu runounza kutenda.
That God loves you and you love God and you love one another.
Kuti Mwari anokuda uye iwe unoda Mwari uye imi munodanana.
And that brings the faith. All right.
Zino izozo, zino unza kutenda. Zakanaka.
Then it can't keep from bringing out just exactly what God promised it would do.
Zino, azigone kurega kubuditsa zvakananga chaizo sekuvimbisa kwakaita Mwari kuti zvizodaro.
Now what? Perfect faith is pure, just as pure as love is. See?
Zino, tarisai, kutenda kwakakwana, kwakachena, sekungochena kwakaita rudo, maona.
Now when you love somebody, and you love your husband, or you love your wife.
Zino, kana uchida mumwe munhu, uye uine, unoda murume wako, kana kuti unoda mudzimai wako.
Now there's no need of anybody telling you you don't do it.
Zino, hapana chikonzero chekuti mumwe munhu akuudze, hauzviite kudaro.
Because you do it, and you know you do it.
Nokuti iwe unozviita kudaro, uye, unozviziva kuti unodaro.
Now, if I ask you, how can you prove you do it?
Zino, daenda ikubvunza, unogona kuzviratidza sei kuti unodaro.
Well, I prove it by the way I live to me. See? I'm a true honest wife. I'm a loyal honest husband.
Oh, ndinozviratidza nenzira yandinorarama kwaari. Maona, ndiri mudzimai wechokwadi akatendeka. Ndiri murume akazvipira akatendeka.
And that proves to me that I love my wife or I love my husband. See? That your life proves what you are.
Uye, zvinondiratidza kuti ini ndinoda mudzimai wangu. Kana, ndinoda murume wangu. Munoona, upenyu hwako unoratidza zvauri.
The same thing Christianity does.
Zvimwe chetezvo, zvinoitwa nechiKristu, maona.
Your faith, you have confidence in one another, it's pure. And it's something real that you can't show it to somebody else.
Kutenda kwako, mune ruvimbo, mumwe kune mumwe, wakachena. Uye chimwe chinhu chemazviro kwazvo, chausingagone kuratidza kune mumwe munhu.
Yet you got it, and your actions prove it. And when you got pure, unadulterated faith,
asi unacho, uye mabasa ako anozviratidza. Zvino kana wava nekutenda kwakachena, kusina kusvibiswa.
Like your love is to your companion.
Sezvakaita rudo rwako kune mumwe wako.
Then you prove it by the way you act. Amen.
Zvino, unozviratidza nemazvibatire aunozviita.
You ain't complaining no more. You know it's done. Just walk along.
Hauchanyunyuta zvakare. Unoziva kuti zvapera. Ingoramba uchifamba uchienda.
No matter what the thing looks like, what anybody else says, you know what's happening.
Hazvina basa kuti chinhu chacho chiri kuratidzika sei. Zvinotaurwa nani zvake, unoziva zvaitika.
You know that it's finished.
Unoziva kuti zvakatopera.
Just as well as you know you love your husband.
Sekungoda kwaunoita murume wako.
As well as you know you love.
Sekuzivawo kwaunoita kuti unoda.
See, love and faith has to go together.
Munoona? Rudo, nekutenda zvinofanira kufambidzana.
They're kinfolk. They love. Love produces faith.
Ihama, zvinoda. Rudo, runounza kutenda.
When Satan tempts us, we are to resist him in a perfect faith, in a perfect word, like Jesus did.
Satani paanotiedza, tinofanira kumudzivisa mukutenda kwakakwana, mune shoko rakakwana. Sezvakaita Jesu.
The word of God is perfect.
Shoko raMwari rakakwana.
We have perfect faith in this perfect word and resist Satan.
Tinofanira kuva nekutenda kwakakwana mushoko rino rakakwana. Zvino todzivisa Satani.
Now we'll hurry just as quick as we can.
Zvino tichachimbidzika nekukwanisa kwatinogona.
By his faith in his word we conquer.
Nekutenda kwake mushoko rake isu iye anokunda.
We can conquer anything, both death, hell, and the grave.
Tinogona kukunda chero chinhu, zvose rufu, gehena, nebwiro.
We know that God is God.
Tinoziva kuti Mwari ndi Mwari.
That perfect faith in God's perfect word, he conquered everything that he come in contact with.
Kutenda kuya kwakakwana mushoko rakakwana raMwari, akakunda zvose zvaakasangana nazvo.
Death could not even stand in his presence.
Rufu rwaisatombogona kumira muhupo hwake.
Sickness could not stand in his presence.
Urwere rwaisambogona kugara muhupo hwake.
Flowing from him is like rivers of virtue going out constantly. Virtue going from his garment.
Kuyerera kubva kwaari zvaita senzizi dzesimba dzichibuda nguva dzose, simba richibuda kubva muhanzu yake.
These people laid in his shadow stepped, put their finger on his garment and was healed.
Vanhu ava vakarara mumumvuri yake, kufamba voisa munwe wavo pahanzu yake uye vopora.
When that woman down there, then everybody wanted to touch his garment.
Mudzimai uya paakadaro, zvino munhu wese aida kubata hanzu yake.
Because they see that there was virtue going from him constantly, flow like rivers.
Nokuti vakanga vaona kuti pane simba raibuda maari nguva yose raiyerera senzizi.
There he was walking, walking in a word with perfect faith, because he was the word.
Hapo paaiva achifamba, achifamba munyika ine kutenda kwakakwana, nokuti iye aiva shoko.
And now, if he abide me, through him, he brought the word to you.
Uye zvino, kana muchigara mandiri, kubudikidza naye, akaunza shoko kwamuri.
And my words abide in you, then walk in the same kind of way.
Uye mashoko angu, achigara mamuri, zvino famba ine nzira imwe cheteyo.
Virtues flowing from you.
Masimba achiyerera kubva mamuri.
The rivers of God's fountains of blessing just flowing out to the people.
Zizi, zvezvitubu zvamwari zvemaropafadzo zvichingoyerera kubuda kuvanhu.
See what I mean?
Munoona zvandiri kureva?
And you're not bluffing it. You're not imagining it. It's actually taking place. And you see it.
Zvino, hausi kuita zvekunyepedzera. Hausi kuita zvekufungidzira. Zviri kutonyatsoitika, uye unozviona.
You just imagine that don't do any good. But if it's really there, it really happens.
Kana uri kungozvifungidzira, hazvina zvazvinokubatsira. Asi kana zviripo zvemazviro kwazvo, zvakanyatsoitika.
Now notice, see?
Zvino, cherechedzai, tarisai.
By it, when he stood, and he said, if you destroy this body, this temple, I'll raise it up again in 3 days.
Naiko, paakasimuka akati, kana mukaparadza mutumbi uno, temberi ino, ndichaumutsa zvakare mumazuva matatu.
Why?
Sei.
He was just as satisfied to do that because the scripture said that he would do it, the Messiah.
Akanga akangogutsikana kuti aizodaro nokuti magwaro akataura kuti aizodaro Mesia.
I'll not leave his soul in hell until I suffer my Holy One to see corruption.
Handinga siye mweya wake mugehena, uye handinga mboregi mutsvene wangu kuti aone kuora.
A prophet who the word comes to,
muprofita uyo shoko rinoya kwaari,
had said that would happen and he knew he was that person. Yeah.
Akanga ataura kuti zvaizoitika, uye aiziva kuti ndiye munhu wacho.
And when the Jesus himself said,
zvino apo Jesu pachake akati,
the prayer of faith shall save the sick, or they shall lay hands on the sick and they shall recover.
Munamato wokutenda uchaponesa varwere, kana vachaisa maoko pamusoro pevanorwara uye vachapora.
If you would have the same perfect confidence that were hands that laid on me, I shall recover. Emma, because he said so.
Kana, unofanira kuva neruvimbo rwakakwana rumwe chete rwokuti, kana maoko aiswa pamusoro pangu, ndichapora. Nokuti akataura kudaro.
He said, you destroy this body, and I'll raise it up, because he knew he was Messiah.
Akati, imi paradzai mutumbi uno, uye ndichaumutsa, nokuti aiziva kuti aiva Mesia.
I'll not suffer my Holy One to see corruption. He knew he was the Holy One.
Handingatenderi mutsvene wangu kuti aone kuora. Aiziva kuti ndiye aiva mutsvene wacho.
Neither will I leave his soul in hell. He didn't.
Uye, handisiye mweya wake mugehena. Ahana.
He knew he'd do it.
Aiziva kuti aizozviita.
He had confidence that he was there to conquer both death and hell.
Aiva nekugutsikana kwekuti aivapo kukunda zvose rufu negehena.
Said, destroy it if you wish to. I'll raise it back again in 3 days.
Akati, iparadzei kana muchida, uye ndichaimutsa zvakare mumazuva matatu.
Oh,
Oh, ini zvangu.
I have power to lay my life down, or I have power to take it up again.
Ndine simba rokupira upenyu hwangu kurufu, kana kuti ndine simba rekudzosa zvakare.
He knows who he was.
Aiziva kuti aive ani.
You are a Christian. You have rights to any redemptive blessing that Jesus died for you. Amen.
Uri muKristu, une kodzero kuropafadzo ripi zvaro rerudzikinuro iro Jesu raakakufira.
It's all yours. It's already paid for. You just have to believe it.
Nderako rose rakatobhadharirwa nechekare. Unongofanira kuzvitenda bedzi.
Not imagine it, but believe it. And know that it's yours. And you can confess it.
Kwete kuzvifungidzira, asi kuzvitenda. Uye uzive kuti nderako. Uye unogona kuriita rako.
Oh, that's a conquering faith. No.
Ndiko kutenda kwekukunda. Ziva, hongu.
He knew it would happen before he could predict that it would happen.
Aiziva kuti, zvaizoitika zvisati. Aigona kufano taura kuti, zvaizoitika.
Because he knew it would happen, and whatever he predicted come to pass.
Nokuti aiziva kuti, zvaizoitika. Uye chero, zvakafano taura, zvakaitika.
What? Whatever he said, God honored what he said.
Zvino tarisai. Chero chaaitaura. Mwari vairemekedza zvaaitaura.
Think of that.
Pafungei.
Whatever Jesus said, God brought it to pass.
Chero chaaitaurwa naJesu, Mwari vaichiita.
So he knew his words were God's words.
Saka aiziva kuti mashoko ake aiva mashoko aMwari.
Now look, that same scripture comes right back into us again. If ye say to this mountain.
Zvino, tarisai. Gwaro rimwe chete rinonyatsodzoka matiri zvakare. Kana ukati gomo iri.
Oh my. I just let that soak you still a little because we're going to have a prayer.
Oh, ini zvangu. Ndichangoti zvisini nezvishoma, munoona. Nokuti tiri kuzova nemutsaro wemunamato.
We'll dismiss the congregation to pray for the saints. The ones that wants to go.
Tichasunungura ungano tonamatira vanorwara. Avo, vanoda, vanofanira kuenda.
Look, he knew that he pleased God.
Tarirai, aiziva kuti aifadza Mwari.
He knew that there was nothing on his life.
Aiziva kuti panga pasina chinhu pa upenyu hwake.
God had already testified, this is my beloved son, whom I'm well pleased. Hear him.
Mwari vakanga vakatopupura nekare. Uyu mwanakomana wangu, uyo wandinofarira. Munzwei.
This is my beloved son in whom I'm pleased to dwell in. At the day of his baptism.
Uyu. Mwanakomana wangu andinofarira kugara maari. Pazuva rekubhabhatidzwa kwake.
I'm pleased to make my abode in here. There's no condemnation to him at all.
Ndinofadzwa kuita ugaro wangu muno. Hapana kupomerwa kwaari zvachose.
Now when the same God comes to you and is pleased to dwell in you.
Zvino. Kana Mwari mumwe chete auya kwauri. Uye ofadzwa kugara mauri.
Please honor your word. What your decision is.
Achifadzwa. Nekuremekedza shoko rako. Zviri sarudzo yako.
What was Joshua's decision? Stand still, son.
Chii chaiva sarudzo ya Joshua. Mirapo zuva.
He stood there. Amen. Sure.
Zvino rakamira ipapo. Amen. Chokwadi.
What was Moses' decision?
Sarudzo ya Moses yaiva yei.
Stick on a river like that and call for it to open and open.
Akabata tsvimbo yake pamusoro perwizi sezvizvi. Ndokuri danira kuti zaruka uye rikazaruka.
See, whatever you ask, and if you say to this mountain, be moved and don't doubt.
Munoona, chero chipi chaunokumbira, zvino ukati kugomo iri, simudzwa, worega kupokana.
See, in your heart, but believe that what you've said will come to pass, you can have what you say.
Unoona, mumoyo mako asiwotenda kuti zvawataura zvichaitika, unogona kuwana zvawataura.
That's what you back in the word.
Zvino kudzosa iwe mushoko.
Now that's not skim milk.
Zvino, hausi mukaka wevana vacheche, maona.
It puts you back. I don't go jump shot over top of you, see? Because it can't anchor.
Zvino kudzosa iwe, ndinoziva kuti zvichasvetuka nepamusoro penyu, zvichida, munoona. nokuti hakugone kubatirira.
But real genuine faith catches that right now.
Asi kutenda kwechokwadi kwemazviro kwazvo kunozvibata izvezvi.
I've seen it, friends. Here's this Bible laying open before me. I've seen it happen. And I know it's the truth.
Ndakazviona shamwari. Herino iri Bhaibheri rakazaruka pamberi pangu. Ndakazviona zvichiitika. Uye ndinoziva kuti ichokwadi.
I know God in heaven knows that I might not live through to finish this message. But I know that it happened.
Ndinoziva. Mwari vari kudenga vanoziva kuti ndinogona kutadza kurarama kusvika ndapedza mharidzo ino. Asi ndinoziva kuti zvakaitika.
I've seen it myself. I'm a witness of that word being fulfilled. And I know it is the truth.
Ndakazviona pachangu. Ndiri chapupu cheshoko iroro richizadzikiswa kuti ndinoziva kuti iro ichokwadi.
Say it! And stand there and see the Creator bring a living creature into existence right in presence of your eyes.
Kuzvitaura, wogomira ipapo, ndokuona musiki achiunza chisikwa chinorarama kuti chivepo pamberi pahupo hwemeso ako.
Shake your head in wonder, and then look around and see him bring another one just exactly like it.
Wodzungudza msoro wako, woshamisika. Zvino, utarisa-tarisa, woona achiunza chimwezve chakangofanana nacho.
Because you said so.
Nokuti iwe, wataura kudaro.
And turn over here, and say there will be another one there, and look, and there it is.
Wotende ukakuno woti, pachava ne imwe apo, wotarisa, uye heyo iyo.
Now that's the truth.
Amen.
Zino ndicho chokwadi.
Oh, where should we be?
Oh, tinofanira kunge tiripi.
That is perfect faith.
Ndiko kutenda kwakakwana.
No vision. Just speak the word.
Pasina chiratidzo. Ingota urashoko.
Never saw a squirrel.
Handina kunge ndamboona tsindi.
He just said, the scripture, what it was, and speak it. And don't doubt it. But what you say, it'll be there.
Akangotaura gwaro iri. Zvaraiva, uye, zvitaure, uye, usazvipokane. Asi, zvauchataura, zvichavapo.
And took God at his word, and it was there. Am I right?
Zvino, ndakatora mwari pashoko ravo, uye, ikavapo, ndizvozvo.
That's just as powerful, friends, as your pastor. That's just as powerful as it was when Joshua stopped the sun.
Zvakango simba, zvino shamwari, semufudzi wako. Zvakango simba, sezvazvaiva apo Joshua akamisa zuva.
Amen. Because the sun was already there.
Nokuti zuva rakanga ragara riripo.
The elements was moving and he stopped the movement.
Zvinoonekwa, zvakasikwa, zvaifamba, iye ndokumisa kufamba uku.
But this, he brought something there that wasn't there.
Asi izvi, akaunza chimwe chinhu ipapo, chakanga chisipo.
He created.
Akasika.
Amen.
I'm so glad to be acquainted with a God that can take the dust of the earth someday.
Ndinofara kubatanidzwa naMwari, anogona kutora guruva renyika rimwe zuva.
Now anything that called me back to life again, that's what I ever. After I've been planted in the grave.
Pasina chimwe chinhu, ondidanira kuupenyu zvakare, kutenda kumwe chete kuya, mushure mekunge ndadyarwa muguva.
Oh my, there it is.
Oh, ini zvangu, hezvo pazviri.
My faith looks up to thee, thou Lamb of Calvary. Amen.
Kutenda kwangu kunotarisa kwamuri, iwe Gwayana reKarivhari.
You say and don't doubt, but believe that what you said, you shall have what you said.
Iwe taura, worega kupokana. Asi wotenda kuti izvo zvawataura, uchawana zvawataura.
Believe it happened.
Munoona, tenda kuti zvichaitika.
David in the Psalms spoke of it.
Davida, mumapisarema, akataura pamusoro pake.
And with it, he took his power and he ministered to others.
Zvino nako, akatora simba rake, akashumira kune vamwe.
Not only did he keep it to himself, but he ministered to others by it.
haana bedzi kurichengeta pachake asi akashumira kune vamwe naro.
Also saved others even to the uttermost, and he can do the same thing now.
Akaponesawo vamwe kunyange kure uye anogona kuita chinhu chimwe chete iye zvino.
And promised the same faith to the believers in his word.
Akavimbisa kutenda kumwe chete kuvatendi mushoko rake.
John 14:12 he said, so Mark 16 and also in Mark 11:23 we just read.
Uye Johane, sa Johane 14:12 akataura kudaro. Mariko 16 kunyangwe muna Mariko 11:23 tichangoiverenga.
Now what? Now he has appeared to us in the same form that he did to them in the Old Testament.
Zvino tarirai. Zvino akaonekwa pakati pedu muchimiro chimwe chete icho akadaro kwavari mutestamende yakare.
And in the same as it is in the New Testament.
Uye zvimwe chete nezvaakaita mutestamende itsva.
And assured by the same word, the same Christ.
Uye akaratidza neshoko rimwe chete Kristu mumwe chete.
And I declare to you that Christ is the Holy Ghost.
Uye ndinoreva kwamuri kuti Kristu ndimweya mutsvene.
The word Christ means the anointed one.
Shoko rekuti Kristu rinoreva uyo akazodzwa.
Just a person that's anointed, that is the Christ. The anointed one.
Angori munhu akazodzwa anonzi Kristu muzodziwa.
How many know that's true?
Vangani vanoziva kuti ichokwadi.
The anointed one. There will be a man that will be anointed.
Ndiyo dudzi. Uyo akazodzwa. Paizova nemunhu ainge akazodzwa.
Anointed with what? The Bible says in Acts 2 that Jesus of Nazareth, a man approved of God, anointed with the Holy Ghost.
Akazodzwa nei? Bhaibheri rakati muna mabasa 2 kuti Jesu weNazareta, murume akasimbiswa naMwari, akazodzwa nemweya mutsvene.
What about us? And done great works in them, see?
Akatenderera, akaita mabasa makuru nezvinhu, munoona?
And God manifested through that he was in this man.
Ayo akaratidzirwa naMwari, kuratidza kuti aiva mumurume uyu.
And now we become anointed with that same spirit.
Uye, zvino, tinobva tazodzwa nemweya mumwe chete.
Anointed, Messiah. Messiahs of the last days to shine forth the resurrection of Jesus Christ.
Vana Messiah vakazodzwa. Vana Messiah vezuva rekupedzisira. Kupenya tichiratidzira kumuka kwa Jesu Kristu.
To show that he is not dead, but in the form of the Holy Ghost.
Kuratidza kuti haana kufa, asi muchimiro chemweya mutsvene.
He's in his people. Moving among his bride.
Ari muvanhu vake, achifamba pakati pemwenga wake.
With a love affair to her, pouring out into her himself.
Nechiitiko cherudo kwaari, achizvidurura pachake mumwenga.
They are becoming one far away.
Vari kuva mumwe chete, kuitira mabiko emuchato.
And the same sign. Promised by the same God in the same word is making its same manifestation.
Amen. Uye zviratidzo zvimwe chete zvakavimbiswa naMwari mumwe chete mushoko rimwe chete zviri kuita zviratidzo zvimwe chete.
There's nothing left for us to do but believe it.
Hapana chimwe chasara kuti tiite asi kuritenda.
Amen. And believe it is the substance.
Uye kuzvitenda rubatso.
Amen. And that creates a perfect faith.
Uye zvinogadzira kutenda kwakakwana.
Just think how numb we are. Just think of that just a minute.
Chingofunga kupusa kwatakaita. Chingozvifunga kweminiti zvino.
Now let's see. Has he done all things well?
Zvino, ngationei. Akaita zvinhu zvose zvakanaka here?
Has he ever told us anything but what happened just exactly the way he said?
Akambotiudza chimwe chinhu here? Kunze kwezvakaitika chaizvo nenzira yaataura nayo.
Hasn't he performed and hasn't a great pillar of fire been among us and done just exactly like he promised to do?
haana here kuzviita, uye shongwe yemoto huru haina kunge iri pakati pedu here nokuita chaizvo zvaakavimbisa kuita. Hatina kuiona here? Sainzi haina kuitora here mushure mekunge kwafanotaurwa zvaizoitika.
Go right there and have it, even the papers and magazines, pass it right back and show it when it's told you months before it happened?
Uye, ndo kunyatsoendako, ndo kuvanazvo mumapepa nhau, nemamagazini, zvikaiswa imomo, ndo kuratidzwa. Apo, makazviudzwa mwedzi, yakapfuura zvisati zvaitika.
Has he done just exactly the way he did in the Old Testament and the New Testament?
Hahana kuita here, nenzira imwe cheteyo yakaita, mutestamende yekare, netestamende itsva.
Just exactly the same one?
Amen.
Uye, ndiyo imwe chete chaiyo.
The same Holy Spirit comes as a discerner.
Mweya mutsvene mumwe chete anouya uye munzveri.
And the word of God, which is quicker and sharper than a two-edged sword.
Zvino shoko raMwari ibenyu rinopinza pakucheka kupfuura munondo unocheka nematiwi maviri.
A discerner of the thoughts and intents of the heart.
Munzveri wepfungwa nemufungo yemoyo.
Isn't that right?
Handizvo here?
Is that the same God?
Handiye Mwari mumwe chete here?
Now that same one is not a stranger off somewhere else. He's here.
Zvino mumwe chete iyeye haasi mutorwa anobva kumwewo ari pano.
He sure does this to create a perfect faith.
Ari pano anozviita kuti asika kutenda kwakakwana.
I feel him. I know he's here now.
Ndinomunzwa. Ndinoziva kuti ari pano zvino.
I know that his spirit is here.
Ndinoziva kuti mweya wake uri pano.
I know that he knows all things.
Amen.
Amen.
Ndinoziva kuti anoziva zvinhu zvose. Amen.
And I know he wants to do something. He's been doing something to create this perfection of faith in the people.
Yeah.
Uye ndinoziva kuti ari kuda kuita chimwe chinhu. Anga ari kuita chimwe chinhu ku kusika kukwaniswa kwekutenda uku muvanhu.
Are we going to walk into eternity like it was in the days of Noah, they so say?
Tiri kuzofamba kupinda munazienda nakuenda here sezvazvaiva mumazuva aNoah nemweya misere yakaponeswa.
Are we going to come like Lot the three out of Sodom?
Tiri kuzouya saRoti here nevatatu vakabuda muSodoma.
Are we going to come like in the days of John the Baptist with six believers?
Tiri kuzouya here semumazuva aJohani mubhabhatidzi nevatende vatanhatu.
Let us believe, for his work is perfect.
Ngati tendei, nokuti mabasa ake akakwana.
They are manifested daily and perfectly before us, showing that he is the word, the word.
Anoratidzwa mazuva ose zvakakwana pamberi pedu kutaridza kuti iye ishoko, shoko.
Hebrews the fourth chapter says the word of God is sharper than any two-edged sword, even a discerner of the thoughts and intents of the heart.
VaHebheru chitsauko 4 inoti, shoko raMwari rinopinza kupfuura munondo unocheka kumativi maviri, kunyangwe munzveri wepfungwa nemifungo yemoyo.
Think of that.
Zvifungei.
The word of God is that, a discerner of the intents of the heart.
Shoko raMwari ndiro izvozvo, munzveri wemifungo yemoyo.
For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword.
Nokuti shoko raMwari ibenyu rine simba uye rinopinza kupfuura munondo unocheka nematiwi maviri.
Piercing even to the dividing asunder of the soul and of spirit and of the joints and of the marrow.
Rinobaya panoparadzana moyo nemweya namafundo nemongo.
And is a discerner of the thoughts and intents of the heart.
Uye munzveri wemufungo nendangariro dzemoyo.
The word made flesh. Hallelujah.
Shoko rakaitwa nyama. Hallelujah.
The word operating in human flesh.
Shoko richishanda munyama yemunhu.
By physical signs, by material signs, by scriptural signs.
nezviratidzo zvinooneka, nezviratidzo zvinobatika, nezviratidzo zvemagwaro. Zvakananga kukunzirai kutenda kwakakwana kuitira kubvutwa kwakakwana. Sei tisingagone kuritarisa? Kwete chisinganzwisisike? Diabore akaisa zvinhu zvese zviri munyika pamberi pako kuedza kukurega, kukuita, kukudzivisa kuti usaritende. Achaunza mumwe musangano zvino okukandira zvose zvaanogona pamberi pako. Zvizunze kubva pauri. Bhaibheri rinoti simuka uzvizunze. Zvitswinye, mweya wake uri pano. Anokuziva. Une chinhu chimwe chete chokuita, uye kuutenda, kuugamuchira. Anoziva. Munozvitenda here? Anoziva zviri mauri. Anoziva izvo zvauri. Anoziva chishuo chako. Anoziva chaunoda. Jim, unotenda kuti anoziva pamusoro pemwana uyo here? Maongorora fiviri yake musati mauya. Zana nishan. Unotenda kuti achaipodza? Yauya pahari nhasi ndokurwara ichamusiya. Ndangotarisa uko ndikavaona vasati vabva kumba. Zvavaita zvino ichokwadi. My little, munotenda here kuti Mwari vanokupai kukunda pamusoro pechirwere cheshuga ichocho? Pane mudzimai akagara parutivi rwenyu, handikuzive asi mweya uri paari. Ari kunetseka pamusoro pemudiki. Ane mwana ari kufanira kuoparitwa ziso kana chimwe chinhu. Anobva kuChicago. Ibenyu rine simba kupfuura munondo unocheka kumativi maviri. Munzveri. Chishoko. Munozvitenda here? Zviro kwazvo. Pane mudzimai akagara mumutsara unotevera apo. Achangobva kuoparitwa ziso. Zvisina kunyatsoita zvakanaka. Asi iwe ritende zvicha uchapora. Unoritenda here? Zvakanaka. Iye mudzimai anga achifunga pamusoro pazvo. My Peckinpah, hasisi zvenyu, ndezvemuzukuru wenyu, mukomana akagara pano. Muri kunamata pamusoro pazvo, asi munotenda kuti Mwari vanomupodza. Munotenda kuti Mwari vanogona kunditaurira chakakanganisika paari. Vana chiremba havasi kuziva. Kwete, ndizvozvo. Mapapu ari kuzvimba, ndizvozvo. Ane chirwere cheropa, ndizvo. Vari kuti vhiringikei pamusoro pekuti vachamutendera kuti aende kuchikoro here kana kwete. Ibenyu rine simba kupfuura munondo unocheka kumativi maviri.
I see a woman losing her food.
Ndirikuona mudzimai achirasikirwa nekudya kwake.
She's somewhere, let me get a face somewhere. Yes, sitting back there.
Ari pane imwe nzvimbo. Regai ndione chiso chake pane imwe nzvimbo. Hongu, agere shure uko.
Her name's Miss Llewellyn.
Zita rake ndimai Llewellyn.
She believed with all her heart that stomach trouble will leave you.
Hallelujah.
Amen.
Anotenda nemoyo wake wose kuti dambudziko remudumbu richakusiya. Amen.
Here's a lady sitting right across from her, looking at me right now, sitting on the end.
Hepano pane mudzimai akagara kune rumwe rutivi kubva paari. Akanditarisa izvozvi. Akagara pamucheto.
Wearing glasses.
Akapfeka magirazi.
She's got arthritis. It's in your left hand. It was. It ain't now.
Ane arthritis. Iri muruoko rwako rwekuruboshwe. Yanga iri. Asi haichisiri zvino.
Yes, if you believe.
Hongu. Kana ukatenda.
What about that little baby right back there?
Ko mwana mudiki uyo, kumashure chaiko uko.
It comes from Ohio.
Anova ku Ohio.
It's got cancer in the eye.
Ane kenza mziso.
You believe God will heal?
Unotenda kuti mwari anomupodza?
You know?
Hey,
you believe it?
Acha zviita. Iwe zvitende.
Ashland, Ohio.
Ashland, Ohio.
You believe now that God will make it well and you'll do it.
Tenda zvino kuti mwari achamupodza. Acha zviita.
What is it? More powerful, quicker than he.
Changa chiri chii? Ibenyu rine simba kupfuura.
Here's the lady here.
Hepano ipa gere mudzimai pano.
Some stuck her. She's got trouble in her shoulder.
Pane chamurova. Ane dambudziko mubendekete rake.
That's right. Is that right? All right, believe it and leave. See?
Ndizvozvo. Ndizvozvo here? Zvakanaka. Ritende. Uye, richakusiya. Maona.
The word of God, a deserter of the thought and the intent of the heart.
Shoko ramwari. Munzveri wepfungwa. Nemufungo yemoyo.
Now there's no prayer cards in this building.
Zvino hapana makadhi emuna mato muchivakwa chino.
So nobody pray, get out of your prayer cards.
Hapana munhu wekunamata apa. Makadhi emuna mato.
We don't use them here. Let's just keep in order.
Hati ashandise pano. Kunze kwekunge pachingoda kuchengetedzwa hurongwa.
You want to be prayed for?
Munoda kunamatirwa.
How many wants to be prayed for? While the word is manifested through flesh.
Hallelujah.
Vangani vanoda kunamatirwa. Apo shoko rinenge richiratidzwa nemunyama.
Let this roll here. Get out and come down this way, right down this aisle here first, starting here. You that ought to be prayed for.
Itai kuti mutsara uyu pano, usimuke. Mouya zasi nekuno, kunyatsodzika, nepe kufamba napo apa, kutanga. Muno chaimo, imi, vanoda kunamatirwa.
Then after that, I want this aisle here to come down behind.
Zvino mushure mazvo, ndinoda kuti mutsara uyu, ugouya mumashure mavo.
Then after this, you let this aisle over here come.
Zvino kana vachinge vapedza, itai kuti mutsara uri nechekuno uye.
Quicker, more powerful.
Ibenyu, rine simba kupfuura.
Could a two-edged sword do that? No, sir.
Munondo unocheka kumativi maviri, ungaita izvi here, kwete changamire.
But the word of God can do it.
Asi shoko ramwari, rinogona kuzviita.
Why?
Say.
It is the word of God.
Ishoko ramwari.
Now you believe it?
Zino, iwo unozvitenda here?
Great position.
Murapi mukuru.
Where's that sister from down in Tennessee? Sister Unruh, Downey.
Iripi hanzvadzi iya. Inobva zasi ku Tennessee. Hanzvadzi Angren, kana Downing.
The great position now is near.
Murapi mukuru. Zvino ari pedyo.
I never forget that in Fort Wayne that night when that little Amish girl or dunker.
Handife ndakazvikanganwa ku Fort Wayne usiku huya. Apo musikana mudiki. Uya wechi Amish kana kuti dunkard.
What's that there playing at the great position out here?
Akanga kagara ipapo achirhuridza murapi mukuru zvino ari pano.
Here that little boy with heel. She jumped up, the Holy Ghost fell on her.
Achinzwa kuti mukomana uya muduku akanga apodzwa. Akasvetuka mudenga. Mwaya mutsvene ndokumuwira.
A pretty hair fell down across his shoulders.
Vhudzi rake rakanaka rikadonhera pamapendekete ake. Zvino piano haina kumborasa rusambo. Murapi mukuru zvino ari pedyo, Jesu anonzwira tsitsi.
Supernatural power moving on piano keys playing the great position now is here.
Simba remweya richifambisa makii epiano. Ichiridza murapi mukuru zvino ari pedyo. Tarisa, muri, munotenda here, munofanira here kudaro. Maona, zvino rangarira, paunopfuura, zvino kana usingazvitende, usauye gara pasi. Iti, handisi kuzodaro, handisi kuzongowira mune izvi, ndiri kuuya kuzvitenda. Paya ini, Bhaibheri rakati, zviratidzo izvi zvichatevera avo vanotenda. Kana vakaisa maoko pamusoro pevanorwara vachapora. Ndizvozvo chaizvo. Zvino, zvine zvirango kana ukaritenda. Zvino, ndinozvitenda. Mwari vakazviratidza kwamuri, ndinoritenda. Munoona, anoratidzira shoko rake, kuratidza kuti ishoko rake. Kuzadziswa kwegwaro, kuratidza kuti ndizvo. Zvino zvitendei, pamunopfuura nepano. Muchadaro here? Uye zvino, pandichaisa maoko angu pamusoro penyu, ndizvo chaizvo. Zvakataurwa neBhaibheri. Mune mafuta ekuzodza pano here, hama Neville? Atore imouya kurutivi rwuno, ngatingozadzikisai rugwaro. Endai kurutivi rwuno, uye zodzai munhu wese pavanopfuura, uye tichavanamatira. Zvino, kuitira kuti ndive nechokwadi, kuti ndichaita munamato wokutenda kune mumwe nemumwe wenyu. Ngatiitei kuti munhu wese aise maoko pane mumwe weavo vanotenda. Ingotambanudzai, mopesanisa maoko, muchiisa mumwe pane mumwe. Apa ndipo patiri kuzoona chimwe chinhu muma minutes mashoma. Ndichaona kuti kereke yangu yave mberi zvakadini pane zvatinotenda mazviri. Kuona kuti vanhu vave mberi zvakadini. Uye kuti vakagadzirira zvakadini kutora munondo vofamba pamberi kunorwira voti.
I challenge you, Satan.
Ndinokupikisa Satan.
I challenge you. You can't make me disbelieve anymore.
Waona. Ndinokupikisa. Haugone kundiita kuti ndisatende zvachose.
What are these things done for? So that people will believe.
Zvino izvi zvinoitirwei? Kuitira kuti vanhu vagotenda.
Yes, amen. It's the word.
Ishoko.
It's what that shows that I'm preaching you the truth, the word.
Ndipo pazvinoratidza kuti ndiri kukuparidzirai chokwadi shoko.
The word made flesh.
Shoko rakaitwa nyama.
Made flesh in you.
Rakaitwa nyama mamuri.
Made word made life in you. Made life in me. See?
Yakaitwa shoko. Rakaitwa upenyu mamuri. Rakaitwa upenyu mandiri. Maona?
The great physician.
Murapi mukuru.
All right.
Zvakanaka. Ngatikotamisei misoro yedu zvino.
Lord Jesus, the great physician now is near. You are the physician.
Ishe Jesu, murapi mukuru ari padyo zvino. Ndimi chiremba wacho.
I have preached your word, and your word has declared that you are here.
Ndaparidza shoko renyu, uye shoko renyu raratidza kuti muri pano.
That you are the same yesterday, today, and forever.
Kuti muri mumwe chete, zuro, nasi, nekusingaperi.
That you cannot fail.
Kuti hamukundike.
You never fail us, Lord.
Hamuna kumboti kundika ishe.
And now let each one of these that has their hands on each other, may the blessings of God rest upon them.
Uye zvino, dai mumwe nemumwe, we avo vane maoko pamusoro pemumwe nemumwe, dai maropafadzo amwari azorora pamusoro pavo.
And as we come, they are believers.
Zvino patiri kuuya, ivo vatendi.
And as we anoint them with oil, the pastor and I.
Uye patiri kuvazodza nemafuta, mufudzi neni.
And pass them through this line.
Tovapfuudza nemumutsara uno.
May each one pass through here with faith to believe. Amen.
Dai mumwe nemumwe, apfuura pano aine kutenda, kwekuzvitenda.
To know that the very God of heaven stands present.
Kuziva kuti Mwari chaiyewo kudenga, akamira pano.
May each one shake themselves.
Dai mumwe nemumwe, azvizunza.
Can they only this one time, Lord?
Vangadaro here, kwenguva ino chete ishe.
Just let them set it soak down, Lord, one time.
Ingova tenderai. Ngazi sinine ishe, nguva imwe chete.
Open their eyes, Lord, that they can see what is going on.
Vurai meso avo ishe, kuti vagone kuona zviri kuitika.
And not be blind staggered.
Uye vasapofumare, nekudzedzereka.
But to see the reality of the presence of a resurrected Jesus Christ.
Asi kuona, maziro kwazvo ehupo wa Jesu Kristu, akamuka kubva kuvakafa.
Grant it, Lord, through Jesus' name. Amen.
Zvitenderei ishe, kubudikidza nemuzita raJesu. Amen.
I charge you in the name of Jesus Christ. That you come not in this line unless you feel that you got that perfect faith.
Ndinokurayirai nemuzita raJesu Kristu kuti usauye mumutsara uno kunze kwekunge uchinzwa kuti une kutenda kwakakwana ikoko.
God, you're only taking their time, somebody else's time.
Nokuti uri kungotora nguva yavo, nguva yemumwe munhu.
Don't you do it.
Usazviite.
And by as long as I preach to you, have I ever said one thing to you but what has happened?
Uye ne, munguva yese ndaparidza kwamuri, ndakambotaura here chimwe chinhu kunze kwezvakaitika.
Exactly. The Lord did that.
Chaizvo, ishe vakazviita.
He did it not for me, I believe.
Havana kuzviita nokuda kwangu, ini ndinotenda.
He did it for you that you might believe that what I'm telling you is the truth.
Vakazviitira imi kuitira kuti mutende kuti zvandiri kukuudzai ichokwadi. Zvino imi zvitendei. Zvichanaka. Uye izvo muchapora.
When you come by here, drop your unbelief right in this spiritual pocket down here.
Paunoye nepano, donedzera kusatenda kwako muno chaimo, homu yemweya zasi kuno.
You won't see it, but it's there.
How we want it? Asi iripo.
When that oil touches you, drop your unbelief right there.
Amen.
Mafuta aya, pano kubata, donedzera kusatenda kwako, ipapo chaipo.
Deposit there and walk away with perfect faith that you're well.
Siya izozo, ufambe uchiva, uine kutenda kwakakwana, kuti wapora.
Will you do it?
Uchazviita here?
The Lord bless you then.
Isheva kuropafadze izvino.
All right. I'm going to ask somebody who can lead song.
Zvakanaka. Ndiri kuzokumbira mumwe munhu anogona kutungamirira nziyo kungoti.
Where's that great preacher, brother? What's his name? Cass. Brother Cass. Is he in the line?
Aripi muparidzi mukuru uya. Hama iya. Anonzi ani? Caps. Hama Caps. Vari mumutsara here?
Come here, brother Caps. And stand there and sing congregation while we all pray. The great physician now is near.
Hanzi chi? Uyai pano hama Caps. Mumire apo. Muimbe. Ungano patiri kunamata tose. Murapi mukuru ari pedyo zvino.
As they lead it. Each one sing now with your heart.
Pavari kurutungamira. mumwe nemumwe ngaaimbe mumoyo make zvino.
Don't just think that. I'm going to think, great physician, now it's near, step down to Jesus.
Usangoimba uchiti, ndiri kuzoimba, murapi mukuru, ave pedyo zvino, Jesu, anonzwira. Kutaura kunoita kuti moyo yakasuwa ifare, Jesu anonzwira, ini zvangu. Shaya yako yese, pazvigunwe zvako, itya shoko.
Yes, the great physician now is here.
Hongu, murapi mukuru ave padyo zvino, Jesu anonzwira.
He proves that he's here.
Anozviratidza kuti ari pano.
I believe him. Amen.
Ndinomutenda. Amen.
All right. Let those you have faith for.
Zvakanaka. Regai. Regai avo vane kutenda vauye mberi.
In the name of Jesus Christ, I lay my hands on her for her
healing. Nemuzita raJesu Kristu, ndinoisa maoko angu pamusoro pemudzimai kuti apore.
Is that all of them?
Ndivo vese here.
Now, let's bow our heads now.
Zvino, ngati kotamisei musoro wedu, zvino. Murapi, mukuru, ari pedyo zvino. Jesu, anonzwira. Anotaura kumwoyo yakasuwa kuti inyevenuke. Oh, inzwai inzwi raJesu. Rusambo runotapirisa murwiyo rweserafimi. Zita rinotapirisa parurimi rwemunhu. Rwiyo runotapirisa kuti rwamboimbwa. Jesu akaropafadzwa. Jesu.
Know ye what I have done to you?
Munoziva here zvandaita kwamuri.
You call me your pastor and you say, well, for so I am.
Makandidana kuti mufudzi wenyu. Zvino munotaura kwazvo nokuti ndizvo zvandiri.
If I, your pastor, have been identified by Jesus Christ,
amen,
that I do his work, then believe my word.
Kana ini mufudzi wenyu, ndakabatanidzwa naJesu Kristu kuti ndiite basa rake. Zvino, tendai shoko rangu.
By acting this act of faith, by laying hands upon you,
nekuita chiito ichi, chekutenda, nokuisa maoko pamusoro penyu,
I have condemned the disease and affliction that's bothering you.
Ndatuka chirwere nezvinotambudza zvanga zvichikunetsai.
Believe that. So shall you have your request, regardless of what it is.
Tendai izvozvo. Naizvozvo muchawana chikumbiro chenyu, zvisinei kuti chii.
For all things are possible to them that believe.
Nokuti zvinhu zvose zvinogoneka kune avo vanotenda.
And when you pray, believe that you receive what you ask for.
Zvino pamunonamata, tendai kuti magamuchira zvamakumbira.
And I truly believe that I receive it.
Zvino ini ndinotenda zvechokwadi kuti ndachigamuchira.
And in my heart, I accept every one of your healings.
Uye mumoyo mangu, ndinogamuchira kupodzwa kwemumwe nemumwe wenyu.
Amen. I accept it, that it's done.
Ndinokugamuchira kuti kwaitwa.
I believe it. I believe it with all the sin.
Ndinozvitenda. Ndinozvitenda nezvose zviri mandiri.
Also with my hands upon me, handkerchief laying here.
Uyewo, ndiine maoko angu pamusoro pemachira akawaridzwa pano.
I've been watching it close.
Ndanga ndichizvitarisa nepedyo.
I believe that they'll produce just exactly what the people require.
Amen.
Ndinotenda kuti achaita izvo chaizvo zvakumbirwa nevanhu.
I believe it.
Ndi, ndinozvitenda. Izvi zviri kuuya mukudhonza kwetatu. Ndiri kuzvitenda. Iye zvino ndinoda kukubvunzai mubvunzo wakaperera, imi vapfuura nemumutsara womunamato.
Can you actually believe and feel now that there is something happened in you since you've had hand laid on you?
Unogona kunyatsotenda here nekunzwa iye zvino kuti pane chimwe chinhu chaitika mauri kubvira zvawaiswa maoko pamusoro pako? Simudza ruoko rwako. Hezvoka izvo.
This is what we've waited for. Now this is just starting to bloom now, see? Just started to...
Izvi ndizvo zvatanga takamirira zvino. Uku hakusi. Zviri kungotanga kudombera zvino. Maona, kungotanga ne...
I did this for a purpose.
Ndazviita nechikonzero. Ndazviita nechikonzero.
I'm working out something.
Pane zvandiri kuita. Munoona, kutora simba iri rekutenda nokudzoka shure kumavambo nokuuya. Munoona, kuita sekusimudzira kutenda muchiyero chawanga usati wambocherechedza nenzira iyoyo.
Not a faith, but a perfect faith.
Kwete kutendawo hako, asi kutenda kwakakwana. Kuvakwe kuri kumusoro kuno.
And watch a perfect God with a perfect heart keep a perfect promise by his perfect word.
Zvinongotarisa Mwari wakakwana nemoyo wakakwana achichengeta vimbiso yakakwana kuburikidza neshoko rake rakakwana.
It is sharper than a two-edged sword and the discerner of thoughts of the heart.
Rinopinza kupfuura munondo unocheka kumativi maviri uye munzveri wemufungo yemoyo.
We're coming now to the perfection because the people have to come to this in order for the rapture.
Amen.
Chii, tiri kusvika zvino pakukwaniswa nokuti vanhu vanofanira kuuya kune izvi kuitira kubvutwa.
That's what's holding away right now.
Ndizvo zvakakumisa iye zvino.
Is waiting for that church to come into that perfect rapture faith.
Kwakamirira kuti kereke iyi ipinde mukutenda kwakakwana kwekubvutwa.
Looking for.
Kukutsvaga.
It means a lot of shaving down for me. It means a lot for you.
Zvinoreva kubvisa zvakawanda pandiri. Zvinoreva kubvisa zvakawanda pamuri.
But together we'll make it by the grace of God. Amen.
Asi pamwe chete tichazviita nenyasha dzaMwari. Amen. Murapi mukuru ari pedyo zvino anonzwira. Ishe Jesu, ropafadzai hama yangu inodikanwa. Dai mweya wenyu mutsvene ugare uchiita kuti mufudzi uyu ange akagwinya nekumuchengeta aine utano akasimba mubasa ramakavadanira. Muzita raJesu, ndiri kuzvigamuchira Ishe, ndinomuda. Tinozvigamuchira, tinoziva kuti zvakanaka, tiri kuzvitenda zvino. Rwiyo rwutapirisa rwati rwamboimbwa. O Jesu, akaropafadzwa Jesu. Hamumude here?
Just think, right here and now, already begun a work in your body.
Ingofungai, ipo pano chaipo, iko zvino, basa ratotanga mumutumbi mako. Rekupodzwa kwako. Nokuti akavimbisa kuti zvaizoitika.
Did you catch what I was saying tonight?
Uye zino, munoona, mabata zonanga ndichitaura here maniru anu.
Has he got the riddle of it?
Mabata chirawe chacho here.
If ye say to this mountain.
Munoona, kana iwe ukataura kugomo iri.
Don't doubt it. But believe that what you have said.
Munoona, usapokani, asitenda kuti izo, zvawataura.
Now watch it, in less than 5 minutes time, every hand went up that a work had begun in them right now.
Amen.
Zvino zvitari sei, maminitsi mashanu asati asvika, ruoko rwese rwasimuka, kuti pane basa ranga ratotanga mavari iko zvino.
Oh my, there it is, that's it. What is it, the presence of the great physician?
Oh, ini zvangu, heunoi uyo. Ndizvozvo, chii, huvepo hwemurapi mukuru.
Oh, let's raise our hands.
Amen.
God.
Hallelujah.
And sing it again.
Oh, ngati simudzei maoko edu kuna Mwari. Tirwimbe zvakare. Murapi mukuru ari pedyo zvino. Jesu. Anonzwira. Anotaura kumwoyo yakasuwa kuti inyevenuke. Oh, inzwai, inzwi raJesu. Rusambo rutapirisa murwiro rweserafimi. Zita rinotapirisa parurimi rwemunhu. Rio rinotapirisa rwati rwamboimbwa. O Jesu akaropafadzwa. Jesu.
Let's just stand still a minute.
Ngatingomirai kwechinguva.
Let's just worship him in our heart.
Ngatimunamatei mumwoyo wedu.
Think of it. Stop. Here.
Pafungei, Mwari, varipano. Varipano.
Who?
Ani?
Who identified himself as being the Word?
Ndiani akazvizivisa kuve shoko.
In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.
Pakutanga kwaiva neshoko, zvino shoko rakanga riri kuna Mwari, uye shoko raiva Mwari.
And the Word was made flesh and dwelt among us, the same yesterday, today, and forever.
Zvino shoko rakaitwa nyama, rikagara pakati pedu, rimwe chete zuro, nhasi nekusingaperi.
The Word is sharper than a two-edged sword, even a discerner of the thoughts and the intents.
Shoko rinopinza kupfuura munondo, unocheka kumativi maviri, kunyange munzveri wepfungwa nemifungo.
What you come here for? What's your purpose of being here? Who you are?
Zvawavinga mberi kuno. Chinangwa chako chekuva pano. Kuti ndiwe ani.
Identified Jesus Christ to be Messiah.
Jesu Kristu achiratidzwa kuva Mesia.
And today it identifies him as being the same Messiah yesterday, today, and forever.
Uye nasi, rinomuratidzira kuva Mesia mumwe chete, zuro, nasi. Nokusingaperi.
The great physician who is here who says,
Murapi mukuru, uyo aripano, akati.
These signs shall follow them as believe. If they lay their hands on the sick, they shall recover.
Zviratidzo izvi, zvichatevera avo vanotenda. Kana vakaisa maoko avo pamusoro, pevanorwara, vachapora.
And if you say to this mountain be moved,
uye kana ukati kugomo iri, simudzwa.
And don't doubt in your heart, but can believe.
Worega kupokana mumoyo mako, asi ukagona kutenda.
If he can create squirrels.
Kana achigona kusika tsindi.
Who has no way at all or nothing there to believe.
Iyo isina nzira zvachose, kana isina kana chiripo chekutenda.
It's my own faith that goes and does that.
Kutenda kwangu ndiko kunoenda konoita izvozvo.
My faith in what he challenged me to ask.
Kutenda kwangu, mune zvaandidenha kuti ndikumbire.
He challenged me to ask him.
Andidenha kuti ndizvikumbire.
And I received his challenge and obedience to his word, I asked it and it appeared.
Ndakagamuchira kudenwa kwake, mukuteerera shoko rake. Ndakazvikumbira, ndokubva zvavapo.
God in heaven knows that's true.
Mwari wekudenga anoziva kuti ichokwadi.
Can he also heal the sick?
Haagonewo here kupodza varwere?
If he can lift me with a faith up this way, even farther people.
Kana achigona kundisimudza nekutenda kwakakwirira nenzira iyi kunyangwe kuvanhu.
Even if they can't climb to that bracket, if they can't do it.
Kunyangwe vakatadza kukwira kusvika pachiyero ichocho, kana vasingakwanise kuzviita,
he can use my faith.
Anogona kushandisa kutenda kwangu.
Amen. He can lift me to that place.
Anogona kundisimudzira kusvika panzvimbo iyoyo.
I'm climbing for you.
Uye, ndiri kukukwirirai.
I'm believing for you.
Ndiri kukutenderai.
I'm speaking for you.
Ndiri kukurevererai.
I'm your brother, standing as your brother, an intercessor, trying my best to hold you before God.
Ndiri hama yenyu, ndakamira sehama yenyu, murevereri. Ndichiedza nekukwanisa kwangu kwese kukuunzai pamberi pamwari.
Now I'm standing here right before the white throne now.
Uye ndimire pamberi pechigaro chichena, cheushe zvino.
And taking that, pouring my finger to that bloody sacrifice there and speaking through his name that it's done.
Ndichitora izvozvo, ndichinongedzera chigunwe changu kuchibayiro, chine ropa ipapo. Uye ndichitaura kubudikidza nezita rake kuti zvapera.
It has to happen. It has to happen.
Zvinofanira kuitika. Uye zvinofanira kuitika.
You know it's happening.
Munoziva kuti zvaitika.
I know it's happening. So do you know it's happening.
Ndinoziva kuti zvatoitika. Naizvozvo munoziva kuti zvaitika.
And so, it's right. Amen.
Uye ndizvozvo. Ndizvozvo chaizvo. Amen.
Iyo.
Watirwa mboimbwa. O Jesu, akaropafadzwa Jesu. Kusambo rutapirisa murwiyo rweserafimi. Zita rinotapirisa parurimi rwemunhu. Rwiyo rinotapirisa Wati wamboimbwa Jesu akaropafadzwa Jesu.
And the devils were subject unto us in thy name.
Zvino madhimoni akava pasi pedu nemuzita renyu.
Sweetest name on mortal tongue.
Zita rinotapirisa parurimi rwemunhu.
The devil that raises the dead.
Madhimoni iro. Iro rinomutsa vakafa.
That heals the sick.
Rinopodza varwere.
That cleanses the leper.
Rinochenesa ane mapere mbudzi.
That casts out devils.
Rinodzinga madhimoni.
That makes Christians.
Rinoita makristu.
There's not another name under heaven.
Hapana rimwe zita pasi pedenga.
I live in it, baptized in it.
Ndinorarama mariri. Ndakabhabhatidzwa mariri.
Believe it. Worship in it. Oh, let me become part of it.
Dinori tenda. Dinori namata. Oh, ngandi vechikamu charo.
Let me lose my own self and find it, Lord, in thee.
Ngandi zvirase pachangu. Ndozviwana ishe mamuri.
That name called Jesus Christ, the anointed Messiah.
Zita iroro rinonzi Jesu Kristu, Mesia akazodzwa.
That I might press my way through the mud of unbelief to reflect the beauty of Jesus Christ and say yesterday, today and forever.
Kuitira kuti ndimanikidzire nzira yangu nemumadhaka ekusatenda kuti ndiratidze runako rwa Jesu Kristo mumwe chete zuro nasi nekusingaperi.
God bless you now.
Mwari vakuropafadzei zvino.
When you get back here next Sunday,
Give the testimony how you were healed. What happened this week?
Paunodzoka pano, svondo inotevera. Ipachapupu chekupodzwa kwakaitwa zvakaitika svondo rino.
Watch and see what happens. It's over.
Tarisai muone zvichaitika. Zvapera.
Amen. Why you know?
Munozviziva sei?
He told me to say it and I said it.
Andiudza kuti zvitaure ndikazvitaura. Ndizvozvo. Ndizvozvo. Zvapera. Ndinozvitenda.
Now, the pastor.
Hallelujah.
Just a moment.
Zvino, mufudzi, hama Neville, mirai zvishoma.
Is not my word real in the hearts of those to whom I will reveal it, saith the Lord thy God? Yea, and is not my word sharp even as I have spoken this night, yea, sharp as a two-edged sword? Yea, I say unto thee, my arm is not sharpened that I cannot heal, and yea, my ear is not dull that I cannot hear thy prayer, saith the Lord thy God. Yea, look ye unto me and know that that shall be performed which I have promised unto thee, saith the Lord thy God. Yea, know ye, yea, that the truth was spoken unto thee this night. Yea, and the miracles that I have promised thee, yea, are already taking place. Yea, they are coming to pass, saith the Lord thy God. Know ye, and let this word be confirmed in thy heart, that I have dealt with thee and shall deal with thee, saith the Lord.
Blessed be the name of the Lord. Let us raise our hands and worship him a minute.
Zita rashe ngariro pafadzwe. Ngati simudzei ruoko rwedu. Tivanamati kweminiti.
We thank you, Lord. We thank you, Lord. Thank you, Lord.
Oh, hallelujah, hallelujah. Thank you for your praise.
As a believer, did you notice the distance and how much of the message was spoke?
Tinokutendai Ishe. Tinokutendai Ishe. Maita henyu Baba. Maita henyu Baba. Semutendi, macherechedza here kureba kwakaita shoko rataurwa.
And in the rhythm it was spoken.
Uye, nerusambo, rwemataurirwo arataurwa naro.
And watch the interpretation turn back to the same.
Zvinotarisai dudziro, ichidzoka kune zvimwe chete.
Amen.
That's it.
Ndizvozvo.
Watch what it was exactly with the message and confirming that the thing was the truth.
Tarisai zvarangariri. Rakanyatsa kunangana nemharidzo. Nekusimbisa kuti changa chiri chokwadi.
He has already performed what he promised he would do.
Amen.
Kuti anga atoita kare. Zvaakakuvimbisai kuti aizoita.
Watch the way that come forth and watch the way this interprets.
Tarisai mauyiro araita. Uye tarisai nzira yedudziro iyi.
Watch how long he spoke and watch how many words he said.
Amen.
Amen.
Just exactly.
Honai kuti ataura zvakareba sei. Uye tarisai kuti mashoko mangani ataura maona zvakanyatsonanga.
The Lord bless you till I see you again.
Ishe vakuropafadzei kusvika ndakuonai izve. Ameni.